Let us bow our heads just
ngatikota misei msoro kweka nguva tinamate baba vedu vanenyasha muri kudenga zvirokwazvo tinomukana wakanaka wakuswedera kwamuri mwari wedu nomuponesi wedu tichinzwa ruyo runoshamisa urwu how great thou art zvinotifadza nokuti tinoziva kuti muri mukuru tinonamata kuti ukuru hwenyu huratidzwe kwatiri patsva masikati ano patichataura uye mugove wangu nhasi kokutanga mumakore mazhinji kuenza kudzokera muupenyu hwakapfuura
nonyengetera
kuti mundipe simba nezvandinoda ishe panguva ino uye kukanganisa kwangu kwose muupenyu ngakuve zvitsiko kuna vamwe zvinovaswededza pedyo nemi zviite ishe dai vatadzi vaona matsimba etsoka pajecha renguva uye dai vatungamirirwa kwamuri izvi zvinhu tinozvikumbira muzita raishe jesu
amen
ungagara henyu pasi ndingafara zvakanaka chamengwe ndatenda somutsvene uyu hama Glover vandaziva zvino kwamakore akawanda ndakava nomukana wokuva nawo nezviromanheru vakandiudza kuti vakanga vambomira kwechinguva vachizorora asi zvino namakore makumi manomwe namashanu okuberekwa vari kudzokera mubasa rashe zvakare handichina kuneta sezvandanga ndichifunga ndisati ndanzwa izvozvo ndanga ndichifunga kuti ndaneta asi handifungi kudaro vandipa hangichepfu dziri mumahamvuropu nezvimwewo zvakadziputira nani nani akateerera maredhiyo kana ari pano angada imwe yamahangichepfu awa uye uchikwanisa temperi yeangelus inoatumira kazhinji nguva dzose munokwanisa kunyorera kuno kutemperi yeangelus vodzinamatira nokuti ndinokuvimbisai kuti zviri mumagwaro ivimbiso yamwari zvino kana uchida kuti ndinamatire imwe yako zvino ndingafara kuzviita ndinyorere pakere inoti box 325 Jeffersonville inopereterwa seizvi jeffersonvi vana l vaviri e Jeffersonville Indiana kana kuti ukatadza kurangarira kero yeposo ingonyora kuti Jeffersonville kaguta kaduku kangaita vanhu makumi matatu ezviuru nezviuru zvishanu munhu wose anondiziva imomo tingafara kunamatira hangachepfu toitumira kwauri uye zvino takava nokubudirira kukuru tichiita izvi nokuti panenge paine katsamba kokuti vanhu vokumativi mana ose nyika vanonamata mangwanani oga oga nenguva dza9 o'clock na12 o'clock uye na3 o'clock zvino mungakwanisa kufungidzira kupoterera pasi pose kuti inguva idzo usiku dzavanomuka kuti vanamate nezvazvo zvino kana zviru izvi zvose nezviru zvakapetwa zvavanhu vachiisa munamato kuna mwari nokuda kweshumiro iyi urwere hwenyu mwari haangarege kuzvinzwa zvino isu sezvandataura hatina urongwa hatisi kutsvaka mari kana peni zvaro tiri kungo kana tikakwanisa kubetserai tochikonzera kuti tiri pano zvino regaiti mumwe munhu ari kuunza mamwe mahangichepfu no kana musina hangichepfu yamungada kutumira zvino chingonyorai henyu zvakadaro kana musingaidi iko zvino chengeteiri mubhuku ramabasa mubhaibheri pachitsauko 19 nokanenge kari karibhoni kachena kachatumirwa kwamuri uye nokurayira zvamunofanira kuita kuti mutange mareurira zvivi zvenyu uye atenda kuti munoreurura sei zvivi zvenyu hamufaniri kuedza kuwana chinhu kubva kuna mwari musina kutanga magadzirisa naye
noona
zvino munorayirwa pakuti mudane vavakidzani venyu nomufudzi wenyu kana mune chimwe chinhu mukati mumwoyo yenyu pamusoro pomumwe munhu tangai magadzirisa izvozvo kutanga modzoka uye mozonavata ivai nomusangano wokunamata mumba menyu uye mopinira hangchef iyi muhanzi dzenyu dzomukati ipapo zvino chitendai mwari zvino pamaao matatu awa zuva roga roga panenge paina vanhu kumativi ose enyika vanenge vachinamata vakabatana pasi pose zvino tinozvipa pasina mutengo zvachose ingotumirai uye zvino hatizenge tichikunyorerai kuudzai nezvourongwa hwatinahwo tinoda kuti mutsigire urongwa asi hatina urongwa hwokuti mutsigire maona noimi hakusi kuti tiwane kero yenyu kunongova kukurudzira uye ishumiro yacho yatiri kuedza kuenderera mberi nayo zvino ngatikotamisei misoro yedu zvino imi muri kuteerera mumaredhiyo kana muine mahangchef yenyu ipapo ingoisai ruoko rwenyu pairi patiri kunamata ishe mune nyasha tinounza kwamuri pasuruduki idzi zvichida dzimwe dzacho dzinoratidzika kunge tuvhesi tudiki twavana kana kasheti kadiki kwomukati kana zvichida tumabhutisi tudiki kana chimwe chinhu hangachefu iri kuenda kuna vanorwara nevanotambudzwa ishe tiri kuita izvi maererano neshoko renyu nokuti tinoverenga mubhuku ramabasa kuti vakatora kubva pamuviri womuranda wenyu pauro mahangchefu namaapron nokuti vaitenda kuti mweya wenyu waiva paari uye mweya yetsvina yakabuda muvanhu nokutambudzika nezvirwere zvakavasiya nokuti vaitenda zvino isu tinoziva ishe kuti hatisi pauro mutsvene asi tinoziva kuti muchiri jesu uye tinonamata kuti muremekedze kutenda kwavanhu ava zvakambotaurwa kuti israeri ichiedza kuteerera mwari yakanga yabatwa mumusungo gungwa pamberi pavo makomo kumativi ose uye hondo yafarao ichiuya zvino mumwe akataura kuti mwari akatarira nomushongwe womoto namaziso ane hasha gungwa rikatya rikazviunganidza rikagadzira nzira kuti israeri yambuke iende kunyika yechipikirwa o ishe tarirai pasi zvakare kana pasuru idzi dzaiiswa pamitumbi yavanorwara mukuratidzwa kweshoko renyu rinorarama uye dai zvirwere zvikatya tarirai kubudikidza nomuropa romwanakomana wenyu jesu akafira kuyananisa uku zvino dai muvenga atya akasuduruka kuti vanhu ava vapinde muvimbiso nokuti pamusoro pazvose kuda kwenyu kuti tive vatano zviitei baba nokuti tinozvitumira namatariri aya mumwoyo yedu uye ndicho chinangwa chedu tinozvitumira muzita rajesu kristu amen ndatenda hama glover ndatenda changamire zvino usiku huno huri ihwohwo kuvhara chikamu chino chorumutsiriro handizivi kuti zvichabuda munhepfenyuro here kana kuti kwete asi ndingada kutaura kuti kana zvisiri kuna vanoteerera muredhiyo kuti uyu ndiwo wanga uri mumwe wemisangano yakanakisa yandati ndamboita kwamakore akawanda kwazvo wanga une simba wakanaka uchifadza kwazvo musangano unokubatana pamwe wandati ndamboita kwenguva yakareba mazvita changamire zvakanaka kwazvo ndinofara kunzwa izvi mwari akuropafadzei mose zvino ndakagara ndiine nzvimbo mukati mumwoyo wangu yeangela stemble nokuda kwokumira kwavo nevhangeri yakakwana yajesu kristu uye zvino zvinoita kunge ndini ndiri kungofunga seizvi zvino zvinoratidzika sokunge mumashure mokusangana nomunhu wose nokuona mweya wavo wakanaka ndinonzwa kuti ndava mumwe wenyu kudarika zvandaimbova mwari akuropafadzei ndiwo munamato wangu uye mazvita ane tsienyoro zvino zvaziviswa kuti nhasi ndaizotaura nemi kwakanguva pamusoro petsananguro yeupenyu hwangu. Izvozvo zvinhu zvakaoma kwandiri. Inoiyi ichava nguva yokutanga yandichaedza kuzvitaura kwamakore akawanda. Zvino handina nguva yokunyatsopinda muudzami asi chikamu chacho bedzi. Uye mune izvi ndakanganisa zvakawanda, ndakaita zvakawanda zvakanga zvisiri izvo. Uye ndingashuva kuti imi nevakateerera mumaredhiyo nemi muri pano kuti musatora kukanganisa kwangu sezvigumbuso asi ave matanho okutsika okukusweredzai kuna Ishe Jesu. Zvino manherano kusagoverwa makadhi okunamatirwa kuitira sevhisi yokunamatira vanorwara manherano. Zvino kana tichiti sevhisi yokupodzwa kwavarwere, hazvirevi kuti tichaporesa munhu, tichangonamatira munhu. Mwari ndiye anopodza. Akangondiitira nyasha kundipindura kunamata kwangu. Zvino ndaitaura namaneja womumwe muparidzi anomukurumbira pano imwe nguva yapfuura. Uye pakabvunzwa kuti sei muparidzi uyu asinganamatiri vanorwara. Zvino muparidzi uyu ndokupindura kuna maneja wemisangano yangu. Akati, kana muparidzi uyu achitenda zvokupodzwa kwavarwere, asi akatanga kunamatira vanorwara, zvingakanganisa sevhisi dzake nokuti anotsigirwa namachechi. Machechi akawanda uye mazhinji acho haatendi mukupodzwa kwavanorwara. Nokudaro ndinokuremekedza norukudzo kumuparidzi uyu nokuti ari kuchengeta nzvimbo yake, basa rake. Pamwe aigona, ini handikwanisi kutora nzvimbo yake, uyewo handifungi kuti angatora nzvimbo yangu. Tose tine nzvimbo muumambo hwaMwari. Tose takabatanidzwa pamwe chete, zvipo zvakasiyana asi mweya mumwe chete. Ndanga ndichida kuti kuratidzwa kwakasiyana-siyana asi mweya mumwe. Uye zvino manherano sevhisi ichatanga. Ndofunga zvanzi konsati inotanga nahafu 6. Uye zvino kana uri kuteerera muredhiyo, uya uzoteerera izvi, zvichanakidza zvinodaro nguva yose. Uye ndingada kuti nditi makadhi okunamatira vanorwara achapiwa shure kwesevhisi ino. Ichingopedzwa chete, kana uri pano uchida kadhi rokunamatirwa, ndaziviswa mukati umo nguva duku yapfuura kuti mwanakomana wangu kana kuti vamesa kana kuti vagod vachange vachipa makadhi okunamatirwa. Murambe muri muzvigaro zvenyu. Kana sevhisi yangopera, rambai makagara muzvigaro zvenyu kuti vakomana vagofamba nomukati umu vachipa makadhi okunamatirwa nokukurumidza. Pamusoro apo pabharikoni kana pasi kana kupi kwose vakagara pasi kana kupi kwose kwamuri, rambai makagara munzvimbo dzenyu, vakomana vagoziva kuti muri kuda kadhi rokunamatirwa. Manherano tinenge tichinamatira vanorwara. Uye kana Ishe vakazoshandura pfungwa dzangu, ndinoda kuparidza manherano pamusoro penyaya inoti kana mukaratiratidza Baba zvichatiringana. Zvino ndinoda kuverenga gwaro masikati ano kuti nditangise tsananguro yeupenyu hwangu rinowanikwa mubhuku ravaHebheru chitsauko
13.
Titange ndingati pandima 12. Saka naiye Jesuwo wakatambudzika kunze kwomusasa kuti achenese vanhu vave vatsvene neropa rake. Naizvozvo ngatibudire kwaari kunze kwomusasa takatakura kunyadziswa kwake. Nokuti pano hatina guta richagara, asi tinotsvaka richazovapo. Ichi chinyorwa chaicho. Nokuti munoona urwu rungano rweupenyu, chose chiri maererano noupenyu hwomunhu hatizvirumbidzi. Nyanyazvo zvokumashure zvomunhu kana zvanga zvakaipa sezvangu. Asi ndafunga kuti tikaverenga gwaro, Mwari acharopafadza gwaro. Pfungwa yangu ndeiyi kuti pano hatina guta richagara, asi tinotsvaga richazovapo. Zvino ndinoziva kuti munofarira Los Angeles. Mune kodzero yokudaro, iguta guru rakanaka nemhute yaro nezvimwe, asi iguta rakanaka rine mamiriro okunze akanaka.
But this city cannot
asi kuti airi harikwanisi kuenderera mberi rinofanira kuva namagumo. Ndakamira muRoma kwaiva namadzimambo makuru namaguta avaifunga kuti achavaka okogara nokusingaperi. Iko zvino unotochera mafiti makumi maviri kuti uwane mabwe amasvingo avo. Ndakamirapo vanafarao vaiva noushe hwavo hukuru. Iko zvino unotochera muvhu kuti uone pakatongwa nana farao vakuru ava. Tose tinoda kufunga nezveguta redu nenzvimbo yedu. Asi rangarirai harirambi riripo. Pandakanga ndichiri mukomana muduku ndaisenda kuna mumwe muti mukuru womumepuro. Kumusha kwangu tine miti yakaomarara yakawanda. Saka takanga tine mumepuro uyu sugar mepuro. Nononzi mumepuro wakaomarara nomumwe mumepuro munyoro. Muti mukurukuru uyu wakanga uri muti wakanakisisa. Ndaisiti ndichibva kuminda kwandaishanda kumafuro nokwataikohwa ndaifarira kuenda kumuti mukuru uyu ndogara pasi pavo ndotarira mudenga. Mandaiona matavi awo makuru achizunguzwa nemhepo zihunde zihombe. Zvino ndaiti munozivei? Ndinotenda kuti muti uyu uchange uri pano kwamazana nemazana amakore. Nguva shoma yakapfuura ndakatarira muti wacho changu wachitsiga. Nokuti pano hatina guta richagara nokusingaperi. Kwete hapana chinhu panyika pano chaungatarira chinoenderera nokusingaperi. Chinofanira kuva namagumo. Chinhu chose chinofa chinofanira kupa nzvimbo kune chisingafi. Naizvozvo hazvina mhosva kuti tinovaka migwagwa yedu zvakanaka sei kana kuti zvatinazvo tinozvinatsa zvakadini. Zvose zvinofanira kuguma. Nokuti pano hapana chinoramba chiripo. Zvisingaonekwi chete ndizvo zvinoramba zviripo. Ndinorangarira imba yataigara yakanga iri imba sharo yamapango yakanamwa nedhaka. Dzimwe nguva vamwe havasati vamboona imba yakanamwa nedhaka. Asi yakanga yakanamwa yose nedhaka uye matanda makuru akanga ari mumba iyi. Ndakafunga kuti imba iyi ichamira kwamazana amakore. Asi munozivei nhasi paisimbova neimba iyoyo iko zvino pava nepurojekiti yokutovaka dzimwe dzimba. Pano mutsauko mukuru zvinhu zvose zviri kushanduka. Asi ndaisiona baba vangu vakanga vari vapfupi vane muviri wakasimba vakasimba chaizvo. Vakanga vari mumwe wevanhu vakasimba kwazvo wandaiziva. Ndakasangana navakudzi mukuru aisimboshanda navo aiita basa rokutema miti uye gore rapfuura. Uye vakutsi ishamwari yangu yakanaka uye mudhikoni mukereke yeFirst Baptist. Vakati kwandiri, Bill, unofanira kunge uri munhu akasimba kwazvo. Ndikati kwete, handisi vakutsi. Iwo akadai wakafanana nababa wako ungada wakasimba. Vakati ndakaona murume uyu airema zana namakumi mana emapaundi achikwidza danda mungoro arega danda richirema mazana mapfumbamwe emapaundi. Vaiziva maitiro acho, vakanga vakasimba. Ndaivaona vachiuya kuzogeza nokugadzirira kudya apo pavanenge vadangwa namai. Takanga tine muti wakanga wakura womaapurosi pamberi pechivanze chedu nemwe mitatu kana mina yaitevedzana nechokuseri. Zvino pamuti wapakati pakanga pane chionioni chakatsemuka girazi hombe. Zvino rakanga rakaroverwa pamuti nezvipikiri zvakaita sezvamungati imi vamwe vavezi vakateerera henga yamabhachi. Zvipikiri zvakanga zvakakombamiswa kuti girazi riturikwe panzvimbo yaro. Pakanga paine kamu yesimbi. Vangani vati vamboona simbi yekare, kamu yesimbi yakare? Ndikutoiona izvozvi. Zvakare pakanga paine kabhenji kokugezera, chitara chine gumbo rakatenuka chakadzimikirwa pamuti, nekapombi kasharu kesuruferi kataipomba ipapo tichigeza pamuti uyu. Amai vaisitora masaga echibage vachigadzira matauro. Aripo here akamboshandisa tauro resaga rechibage? Zvakanaka, ndiri kunzwa kunyevenuka nokusununguka zvino. Uye aiva matauro makuru akaomarara. Zvino pavaitigezesa isu vana vaiita sokunge vari kusvuura ganda pose pavaikwiza. Ndinorangarira tauro ramasaga echibage iri. Vaibvisa dzimwe shinda dzaro voita maresi kuti varishongedze. Vangani vakambovata parupasa rweshanga?
Well,
zvakanaka, regai nditaure.
How many ever know what a shuck pillow was?
Vangani vanoziva piro yeuswa? Zvakanaka hama Glover, iko zvino ndasununguka chaizvo, zvechokwadi. Rupasa rweshanga zvino haisi nguva yakareba kubva pandakapedzisira kuwata paruri. Neva, unorara zvakanaka, inotonhorera. Nguva yeshanda vaitora nhoo yakaitwa neminhenga torara pairi, munoziva. Pozotorwa tende yoiswa pamusoro pedu, tofukidzwa nokuti chando chaivhuvhuta chichipinda napamitswe yemba, munoziva. Matombo akanga akatsikirira chaifukidza aisimudzwa nemhepo, munoziva. Chando chofuridza chichipinda naipapo. Ndinozvirangarira kwazo izvozvo. Uye baba vakanga vaine brasho rokubvisa ndebvu. Izvi zvichakukatyamadzai. Raigadzirwa namashanga echibage, brasho rokubvisa ndebvu namashanga echibage. Vaitora sipo yamai yavanenge vagadzira, vaizora kumeso nebrasho iri ramashanga, voveura nereza dzakare dzakati twii. Nomusi wesvondo vaitora mapisi amapepa vanamatidza pakora yavo. Vaipfeka makora akaomarara, saka vaiisa mapepa pamakora kuti furo risaenda pakora yehembe. Makamboona zvichiitwa here izvi? No, ini zvangu. Ndorangarira kachitubu kaiva zasi kwataienda kundotora mvura, taichera mvura nomukombe. Vangani vakamboona mukombe wemvura? Vangani vanobva kuKendaki vari pano? Zvakanaka, onai vanhu vokuKendaki. Ini zvangu ndiri pakati. Ndanga ndichifunga kuti kuna maokis namaakis chete, asi tarisai muone Kendaki iri kuuyawo muno. Zvakanaka, kwakawanikwa mafuta kuKendaki mwedzi mishoma yapfuura, munoziva. Saka ndinofunga ndivo vamwe vavo vari kuuya kuno. Ndichiri kurangarira baba vangu vaiuya vogeza kuti vadye, vaikunya maoko ehembe yavo pamaoko mapfupi makobvu. Zvino pavaikunya maoko kuti vageze vachikupira mvura kumeso, tsinga dzaiti tande tande mumaoko avo. Ndakati, munozivei, baba vangu vachararama kusvikira vava nezana ramakore namakumi mashanu. Vakanga vakasimba chaizvo, asi vakafa vaina makore makumi mashanu namaviri. Uri kuona pano hatina guta rinogara nokusingaperi. Ndizvozvo, hatirambi tiripo. Iko zvino ngatitorei rwendo ruduku tose zvedu. Mumwe nomumwe wedu ari pano anorungano rweupenyu hwake seniwo. Uye zvakanaka kudzika mundangariro zvishoma, hamufungi kudaro here? Ngodzokerai shure tose, ngatidzokerei shure kwakanguva, shure kuzviitiko zvakaitika tichiri vana vadiki. Zvino hechi chikamu chokutanga chitsananguro yeupenyu hwangu. Ndichangoti batei izvozvo zvishoma nokuti zviri mubhuku, uye vazhinji venyu mune bhuku iri. Ndakaberekwa muimba yemapango mumakomo okendaki. Vanga pane imba imwe chete yataigara pasina dehwe kana zvakadaro pasi. Pakanga pasina kunyange mapuranga pasi raingova ivhu. Taiva nechitsiga, chitsiga chakadimurwa pamusoro china makumbo matatu, ndiyo yakanga iri tafura yedu. Isu vana vaBranham taiungana ipapo. Pamberi pemba yedu taitamba chumburuka muguruva. Posara pakaita sopaumburikira boka remhuka, munoziva, navanun'una vangu. Takanga tiri vapfumbamwe nomusikana mumwe chete. Aiva nenguva yakaomarara pakati peboka ravakomana. Tinofanira kumuremekedza nhasi nokuda kwezvinhu zvatakaita mazuva iwawo. Hapana kwaaigona kuenda nesu, taimudzinga nokuti akanga ari musikana. Saka akanga asingazvidi, munoziva. Saka takanga tine uye zvose. Rangarirai kuti patafura takanga tine cheya mbiri dzakagadzirwa navakwati vomuti. Yaingova miti yakabatanidzwa, makumba ayo akasunganidzwa namakavi. Aripo here akamboona chigaro chamakwati omuti? Uye ndichiri kunzwa amai nazvino. Shure kwenguva takazokwanisa kuva neimba yaivana pasi pamapuranga. Amai vaina vana pamakumba avo seizvi, vachitambisa chigaro ichi digidi digidi digi pasi. Ndorangarira ndichitarisa vana kuti vasabuda pazhe, amai vachiwacha kana kuita rimwe basa. Vaitora chigaro vochigadzika chakachinjika pamukova kuti vana vasabuda pazhevo vaenda kundochera mvura kuchitubu kana kumwevo. Yamai vaiva namakore gumi namashanu pandakaberekwa. Baba vaiva negumi namasere. Ndinga ndiri dangwe pavana vapfumbamwe. Vakanditaura kuti mangwanani andakaberekwa. Zvino taiva varombo, varombo, varombo. Imba yedu iyi yamapango yakanga isina hwindo. Yaiva negonhi diki romuti raizarurwa. Handifungi kuti makamboona imba yakadaro. Gonhi ramapuranga raizarurwa pachinhambo chehwindo raizarurwa zuva rose ropfigwa manheru. Takanga tisina magetsi uye hataigona kushandisa parafini mumazuva iwawo. Takanga tine chainzi chibani. Handizivi kana muchiziva kuti chibani chakanga chakaita sei. Zvakanaka koimi? Iye makambotenga makambovesa here muti womupani? Ngotora mhanda yomupani woitungidza woisa pamuvharo unobva wabvira. Ino iri raibudisa utsi shoma, asi zvinei makanga musina fenicha yainzi ingasvibiswa noutsi. Saka imba yamapango ndiyo yaisvibiswa noutsi. Utsi hwaikwira zvakanaka nokuti denga rakanga rakakura zvokuti utsi hwaikwira huchibuda. Naizvozvo rai, zvino ndakazvarwa musi wa6 kubvumbi 1909. Zvino munoziva ndangoti pfuure makore makumi maviri namashanu. Saka mangwanani andakazvarwa, amai vanoti vakazarura hwindo. Kwakanga kusina vana chiremba, vaiva nambuya vanobatsira pakupona. Zvino mbuya ava vaiva mbuya vangu. Saka pandakazvarwa ndokutanga kuchema, uye amai vaida kuona mwana wavo, uye ivo pachavo vakanga vari mwanavo. Zvino pavakazarura hwindo mangwanani ngwanani nguva dzingaita 5 o'clock, zvino pakanga paine kashiri kakamhara pachikwenzi. Zvino makaona mufananidzo wacho uri mubhuku retsanango yeupenyu hwangu. Kadimba aka kakagara ipapo kachirira nesimba rako rose. Kakagara ndichifarira kadimba. Zvinoimi vakomana vakateerera mumaredhiyo, musapfuura shiri dzangu. Maona idzodzo ishiri dzangu. Makambonzwa here rungano rwedimba kuti yakawana sei chipfuva chayo chitsvuku? Ndombomira pano shoma. Kuti yakawana sei chipfuva chitsvuku? Paiva namambo wamadzimambo akanga ava kufa rimwe zuva ari pamuchinjikwa. Zvino achitambudzika hapana akauya kwaari, hapana akamubatsira. Nopaiva nakashiri kaida kubvisa zvipikiri pamuchinjikwa. Kakaramba kachienda pamuchinjikwa kachiedza kutsupura zvipikiri. Kaiva kaduku zvokuti hakana kukwanisa kuchitsupura. Nokudaro chipfuva chakabva chatsvukiswa neropa. Kubvira ipapo chipfuva chayo chitsvuku. Musaipfuura vakomana, regai yakadaro. Yakanga yakamhara pahwindo ichirira namaririre adzinoita. Uye baba vakazarura hwindo. Pavakarizarura, chiedza chiya chamunoona pamufananidzo chakabva chapinda naipapo. Ndizvo zvinotaura amai vangu chikamira pamusoro pomubhedha. Mbuya vakashaya zvokutaura. Zvino isu takanga tisiri mhuri yainamata. Vanhu vokwedu makatorike. Ini ndiri muIrish kumativi ose. Baba vangu muIrish chaiye, Branham. Amai vangu ndova kwaHarvey kungoti chete baba vavo vakawana mudzimai wechicherokee Indian. Saka izvozvo zvakakanganisa ropa rechiIrish zvishoma. Baba namai vakanga vasingaendi kuchechi. Vakaroorana vasinganamati. Uye vakanga vasina kwavainamata zvachose. Uye kumakomo ikoko kwakanga kusina kunyange chechi yekatorike. Saka vakauya nevakatanga kusvika muno kwaBranham vaviri. Kubva pana ivavo ndipo pakabuda rudzi rwo serwokwaBranham, ndiro dzinza remhuri. Zvino vakazarura, vakazarura hwindo iri, chiedza ichi ndokumirapo vakashaya chokuita. Baba vakanga vazvitengera. Ndiamai vakandiudza hovhorosi itsva kuitira chiitiko ichi. Vakanga vakamira ipapo vakagumbata maoko muepron yehovhorosi tsaru saishandiswa navagari vomumasango navaitema mapango mazuva iwavo. Izvi zvakavatyisa. Mushure kwokunge ndava namazuva anenge gumi kana akadero, vakaenda neni kuchechi yebhaptist yainzi Possum Kingdom Baptist Church. aidazita apa.
There's an old circuit preacher, the old fashioned Baptist.
Mwana nomuparidzi wenzvimbo iyi, muparidzi wechibaptist aiuya kamwe chete pamwedzi miviri. Ipapo vanhu vaiita service pamwe chete voimba nziyo, asi vaiparidzirwa nenguva iri kure nomuparidzi aifamba munzvimbo iyi. Vaimubhadza gore rimwe nerimwe nesaga ramanhanga nezvimwewo zvinhu zvakadero munoziva zvaiunganidzwa navanhu kuti vamupe. Muparidzi iyeyu akauya akandinyengeterera ndichiri kakomana kadiki. Kwakava kutanga kwangu kuenda kuchechi. Ndava negore kana ndangotipfuure makore maviri ndakaona chiratidzo chokutanga. Zvino vakanga vazvishambadzira munzvimbo dzemakomo kuti chiedza ichi chakauya. Saka vakaedza kufungidzira kuti chaiva chii. Vamwe vanhu vakati chinofanira kuva chiedza chezuva chaipenya chichibva pagirazi. Makanga musina girazi, varakanga risati rabuda. Anga achiti mangwanani ngwanani, nguva dza5 vakangozvisiya. Ndava kukwanisa makore matatu. Zvino ndinofanira kutendeka. Pane zvinhu zvandisingadi kutaura. Ndinoshuva kuti dai ndaizvisiya kutaura nezvazvo. Asi izvo kutaura chokwadi, unofanira kutaura chokwadi kana zviri pamusoro pako kana kuti hama dzako. Tendeka pazviri uye zvinozogara zvakangodaro. Baba vangu vakanga vari kure nokuva munamati. Aiva mugaro womumakomo chaiye aigarwa nwa nguva dzose. Ino vakambopinda dambudziko rokurwa. Varume vaviri kana vatatu vakaita sevachafa vachirwa kupfurana nokuchekana namapanga pane mamwe mabiko mumakomo. Baba vakanga vari mumwe wavatungamiriri wokurwa uku. Nokuti pane shamwari yavo yakanga yakuvadzwa ndokunge yarova mumwe munhu nechigaro. Zvino murume uyu akabudisa banga ava kuda kundobaya shamwari yababa yaiva pasi pamwoyo. Baba ndokupindira. Inofanira kuva kwaiva kurwisana kwakaipisa kwazvo. Nokuti kubva kwose nokuBexville mamaira mazhinji vakatumira mupurisa ari pabhiza achitsvaga baba. Samurume uyu akapotsa afa zvichida pane hama dzake dzakateerera. Ndava kutaura zita rake. William Abel ndiro raiva zita rake. Dzimwe nguva ndinofunga vamwe vavo vari mucalifornia vanakomana vake. Asi aiva nehasha, ari murume ane simba, akauraya mwanakomana wake nebango refence. Saka aiva murume ane simba kwazvo uye akaipa. Naizvozvo pakava nokurwa kukuru namapanga pakati pake nababa. Baba vangu vakaita sevachamuuraya. Nokudaro vakatiza vakabva kuKentucky ndokuvambuka Rwizi kundogara kuIndiana. Vakanga vano mukoma wavo aigara panguva iyoyo muLouisville, Kentucky. Anga ari mutevedzeri womukuru wekambani yeWood Mosaic Sawmills muKentucky. Saka baba vakaenda kundoona mukoma wavo. Baba ndivo vaiva muduku pavakomana pavana gumi navanomwe. Saka vakaenda kundotsvaga mukoma wavo. Vakandogarako kwenguva ingaita gore. Havaikwanisa kudzoka nokuti vomutemo vaivatsvaka. Saka vakazotinyorera tsamba yakaiswa rimwe zita kuti vakanga vaudza amai kuti vaizoziva sei kuti yabva kwavari. Ndinorangarira rimwe zuva chitubu chakanga chiri seri kwemba imba yamatanda. Zvino munguva iyoyo paiva nemupfumba ini nomunin'ina anonditeera takasiyana nemwedzi gumi nomumwe chete. Iye akanga achiri kukambaira. Ndanga ndine dombo guru muruoko rwangu ndichiedza kumuratidza kuti ndinokwanisa zvakadii kuripotsera mumatopi. Makanga musingachabudisi mvura pachitubu ava madhaka. Shiri ichirira mumuti. Ndakatarisa mumuti uyu shiri iya ndokubva yabhururuka. Nyoba yakaenda izwi rakataura neni. Ndozva kuti munofunga kuti handingagoni kurangarira izvozvo. Asi Ishe Mwari mutongi wenyika namatenga nazvose zvirimo vanoziva kuti ndiri kutaura chokwadi. Shiri iyi payakabhururuka izvi rakabva pakanga paine shiri iyi mumuti semhepo inovhuvhuta muchikwenzi. Ndikati uchagara pedyo neguta rinonzi New Albany. Ndakagara kubva ndichina makore matatu kusvikira pari zvino munzvimbo ingaita mamaira matatu kubva muNew Albany muIndiana. Ndakaenda ndikandoudza mai vangu pamusoro pazvo, asi vangofunga kuti ndakanga ndichirota kana zvimwe zvakadaro. Mushure takatamira kuIndiana, baba ndokushandira mumwe murume vawathen, murume wakanga akapfuma. Iye mwene weWathen Distillers anga ane mugove mukuru, ishoroma chaiyo muLouisville, Colonels nombaseball nemitambo yakasiyana. Saka taigara pedyo naipapo. No, baba somurombo asi vasingagoni kugara vasinganwi. Vakatanga kubika wawa mubikiro. Izvi zvakandiomera nokuti ndini ndakanga ndiri mukuru pavana. Ndaifanira kuendesa mvura kubikiro iri ndichindori timudza vachibika wahwa. Ndobva vatanga kuhutengesa. Shure kwezvo vakazovana mamwe mabikiro maviri kana matatu. Ndicho chikamu chandisingadi kutaura asi ichokwadi. Uye ndinorangarira rimwe zuva ndichibva kudura ndichiuya kumba ndichichema. Seri kwomusha kwakanga kune kadziva chaka kwavaitora chando. Vazhinji venyu munorangarira pavaitora mabwe chando vachimaisa mafufu amatanda emiti yachekwa. Zvichinei ndiwo machengeterwo aiitwa mabwe chando navawathen kumamisha. Nobaba vaishanda sadhiraivha wavo. Vaisiti kana kadziva kakazara nehove vaenda kundocheka mabwe chando awa vouya nawo vaisa mafufu amatanda emiti yachekwa. Zvino mabwe chando awa aiti kana onyunguduka munguva yezhizha paaienda pasi ainge akachena, akada kuita semvura yomunyanza. Uye vaizoishandisa kwete kuinwa asi kuichengetedza mvura ichitonhora. Vaiisa mabwe awa akapoteredza migomo nokutonhodza mukaka nezvimwe zvakadaro. Rimwe zuva ndakanga ndakatakura mvura ndichibva nayo seri kwaiva nepombi yaiva chinhambwe chiduku. Ndakanga ndichizhambatata kuchema nokuti ndakanga ndabva kuchikoro uye vamwe vakomana vose vakanga vaenda kudziva kundoraura. Ndaida kuraura chaizvo. Saka vose vaindoraura kusara kwangu uye ndaifanira kuchera mvura yebikiro. Imai vakonzera izvi ndaidziviswa. Zvinoini zvakanga zvakandiomera. Uye ndinorangarira ndichienda nechigunwe chakakuvara. No, ndakanga ndiine guri rebarwe rakasukirwa pasi pechigunwe kuti chisaenda guruva. Aripo here akambozviita? Kungoisa chiguri pasi pechigunwe seizvi wosungira netambo. Chigunwe chaibva chamira somusoro wekamba, munoziva chakatarira mudenga. Vaigona kunditeera kwose kwandaenda ndine chiguri ichi pasi pechigunwe changu ndakachisungirira, munoziva. Ndakanga ndisina shangu dzokupfeka. Saka hataipfeka shangu dzimwe nguva hafu yenguva yechando. Kana taipfeka dzaingova dzokungononga, dzimwe nguva dzokupiwa navamwe. Hanzu taingowana dzataipiwa namasosaiti anobatsira vanhu. Ndakamira pasi pomuti uyu ndokugarapo ndichingochema. Maiva muna Gunyana nokuti ndaida kuenda kundoredza. Ndaifanira kuchera mvura yakawanda nezvimagaba zveshuga zvakareba seizvi, fana nehafu yegaroni. Uku ndakanga ndiri mukomana wamakore manomwe. Ndaisvikoidurura mubhavhu guru ndodzokera ndondochera zvakare mamwe maviri ndichicherera. Ndiyo mvura yataiva nayo. Yevaida kuzobika doro rechibage usiki hwohwo baba navarume ava pamba pedu. Uye ndakanga ndichema pakarepo ndokunzwa chimwe chinhu chichiita ruzha chamupupuri. Zvakada kudai, zvino ndinovimba hazvisi kunyanya kungwaudza. Zvaiti ruzha rwakadaro. Kwakanga kwakanyarara, ini ndokuringaringa. Uye munozivei, chaiva chamupupuri chiduku. Ndinofunga kuti munopa zita rokuti dutu remhepo. Muchirimo chinosimudza marara muminda yechibage, munoziva mashizha nezvimwe zvakadaro. Kana chando chava kusvika, mashizha nezvimwe zvinotanga kushanduka. Ndakanga ndiri munyasi momuti mukuru womupopula uri pakati pedura nemba. Saka ndakanzwa ruzha urwu. Ndakatarisa-tarisa, kwakanga kwakanyara sezvakaita mumba muno. Hapana kana shizha raipepereka kana napaduku. Ndikafunga kuti ruzha urwu ruri kubva kupiko. Zvakanaka, ndakafunga kuti runofanira kuva ruri kure napano. Ndaiva mukomana mudiki. Ruzha rukaramba ruchikura nokukura. Ndakasimudza tumabhageti twangu ndikambochema zve kwakanguva ndikatanga kufamba nenzira ndakanga ndambozorora. Ndichangoti fambe nhano shomanana kubva muzasi momuti mukuru uyu. Zvangeni pakaita ruzha rwokuvhuvhuta. Ndakachekwa kuti ndione chapakati chichikwira kumusoro kwemuti pakanga pane chimwe chamupupuri. Chaivhuvhuta mumuti uwoyo chichingotendererapo chizunguza mashizha. Ndakanga ndakafunga kuti hapana chinoshamisa apa munguva iyi yegore. Chandochoda kusvikako zvinyamupupuri izvi zvinovapo. Tinozvidaidza kuti chinyamupupuri. Izvi zvinosimudza guruva, unozviona murenje zvakadai zvimwe chete. Saka ndakatarisa asi hachina kubva. Kazhinji chinongovhuvhuta nguva duku choenda, asi chakanga chatovhuvhuta kwamaminitsi angaita maviri kana kupfuura. Saka ndakatanga kufamba nenzira zvakare ndakacheuka kuti ndichitarise zvakare. Inzwi romunhu rainzwikwa serangu iri rakati, usazonwa, usazoputa kana kuzosvibisa muviri wako nenzira ipi pachazova nebasa rokuti uite kana wakura. Ko, zvakandityisa kunge ndichafa. Munogona kufunga kuti somukomana mudiki ndakanzwa sei? Ndakadonhedza tumabhagedhi twuya ndikamhanyira kumba nesimba rangu rose, ndichizhamba nenzwi rangu rose. Kwakanga kune nyoka macopperheads mudunhu iroro nyoka, uye dzine poison. Amai vakafunga kuti dzimwe nguva ndichiuya pazvo negarden ndatsika nyoka vakamhanya kuzosangana neni. Ndakakwakukira maoko avo ndichizhamba ndichivambundira nokuvasveta. Ivo vakati, waida sei, warumwe nenyoka here? Vakanditarisa pose pose. Ine ndikati, kwete amai, pano murume ari mumuti uyo. Ivo vakati, oh, biribiri, zvaita sei? Ine vakati, wambozororawo ukakotsira here? Kwete amai, pano murume ari mumuti umo, andiudza kuti ndisanwe kana kuputa. Kunwa doro nezvimwe zvakadaro. Uye ndakanga ndiri kuchera mvura kuendesa kubikiro rehwahwa kwemoonshine nguva iyoyo. Uye akati, usazombonwa kana kusvibisa muviri wako nenzira ipi zvayo. Ichina munoziva, uye mwana wangu, ujaya hwangu namadzimai. Uye pakuziva kwangu, handina kana nguva imwe zvayo kwanyirwa mhosva yorudzi urwu. Mwari akandibatsira pazvinhu izvi, uye pandichaenderera mberi muchazviona. Nokudaro, usanwa kana kuputa kana kusvibisa muviri wako, nokuti pane basa rauchaita kana wakura. Zvakanaka, ndakaudza amai izvozvo, ivova vakangondiseka, uye ndaingoita zvokuvhunduka-vhunduka. Vakadana chiremba, chiremba akati, zvakanaka, kungosagadzikana bedzi, ndizvozvo chete. Saka vakangoti ndirare. Handina kuzombopfuura napamuti iwoyo zvakare kubvira musi iwoyo kusvikira nhasi. Zvakandivhundusa. Ndakazvishandisa rimwe divi regarden nokuti ndaifunga kuti muno munhu mumuti uwoyo aitaura neni. Inzwi guru rakataura. Mushure mokunge kwapera mwedzi zvaitika, ndaitamba panze notumatombo ndine munin'ina wangu pachivanze mberi kwemba. Pakarepo ndakava namanzwiro mumuviri asinganzwisisiki. Ndakarega kutamba ndokugara pasi pomuti wetakanga tiri mumahombekombe orwise Ohio. Uye ndakatarisa zasi kuJeffersonville, ndikaona bridge richisumuka richichinjika rwizi urwu richichinjika rwizi. Uye ndakaona varume gumi navatanhatu ndakavaverenga vakadonha pavakafa pazambuko irori. Ndakamhanya nokurumidza ndikanotaurira amai vavo. Ivo vakafunga kuti ihope, asi vakazvichengeta mupfungwa. Uye makore makumi maviri namaviri shure kwaizvozvo, municipality yakavaka bridge zvino vazhinji venyu vamunosevenzesa pamunoyambuka. Rakachinjika panzvimbo pakare ipapo, uye varume gumi navatanhatu vakafa vachivaka bridge irori parwizi urwu. Hazvisati zvambotadza kuva chokwadi chakakwana. Zvokuona kwamunozviita pano zvakagara zvakadaro nguva yose. Zvino vaifunga kuti kungosagadzikana, inewo ndiri munhu anongovhunduka-vhunduka ichokwadi. Kana mukacherechedza vanhu vomweya vanokusagadzikana. Tarisai vadetembi navaprofita. Uye tarisai zvakare William Cooper akanyora rwiyo runomukurumbira riripo tsime rizere neropa raJesu. Makambo, munoziva rwiyo urwu. Ndakasvika paguva rake mazuva mashoma achangopfuura. Hama Julius, ndinotenda handizivi. Aiwa, vamwe ndizvozvo. Ndo vatakanga tinavo paguva rake. Uye ipapo apedza kunyora rwiyo urwu, kufemerwa kwamusiya, akatsvaga rwizi rwokuzviurayiramo. Ndikona mweya wakanga wamusiya. Vanhu vakaita savadetembi navanyori aiwa ndinoreva vaprofita. Tarisa Eria paakamira pagoma akadana moto kubva kudenga, uye akanamata mvura ikanaya. Nomweya pavakamusiya akatiza atyisidzirwa nomudzimai. Nomwe rakazomuwana avanda mubako kwapera mazuva makumi mana. Tarisai Jona akazara nokufemerwa Ishe pavakamuzodza kuti aparidze Ninivha. zvokuti guta rakanga rakakura seSt. Louis rakatendeuka namasaga yomweya pawakamusiya chii chakaitika
muona
ari mugomo mweya wamusiya achinamata kuti mwari atore upenyu hwake
uri
kuona kufemerwa uye kana zvinhu izvi zviitika pane zvazvinoita kwauri
ndarangana ndichikura ndava jaya
ndakurumidza kuti ndipedze munguva diki iri kuteera
ndava
jaya ndaifunga samajaya ose ini ndava kuenda kuchikoro kwandakaona vasikana vaduku noziva ndainyara zvikuru emunoziva pakupedzisira ndakazozviwanira musikana wanguwo uye sezvinongoita vakomana vose vana makore angaita 15 ndinofunga uyeuye zvakare akanga akanaka iwe akanga ane mazizi senjiva namazino machena chena mutsipa unenge udambira murove zvakare iyeiye akanga akanaka chose uye mumwe mukomana iye taiva shamwari chaizvo saka akatora motokari yababa vake Charles T. Ford ndovhakacha navasikana vedu pane kwataizoenda navo nemotokari takaringa pedro inokwana magaroni mairi taitosimudza vhiri rokumashure kuti ikwirire kuti tikirenge igomuka handizivi kana muchazvirangarira izvi kana kwete munoziva kuikirenga asi taifamba zvakanaka chaizvo ndakanga ndine mari shomana namuhomwe ndokumira pane imwe nzvimbo tikatenga waikwanisa kutenga sangweji nesuspensi saka ndakanga ndakapfuma ndaikwanisa kutenga mana maona shure kwokudya masangwe zvinokunwa kokakora ndakaenda ndikandodzosera mabhodhoro zvino ndakashamiswa pandakadzoka vakadzi vakanga vatanga kupunzika kubva munyasha panguva iyoyo kubva paudzimai mudiwa wangu akanga achiputa fodya zvakanaka ndakagara ndiine mafungiro angu pamusoro pomudzimai anoputa fodya uye handisati ndamboshanduka pazviri kana napaduku kubvira ipapo ndizvo chaizvo ndicho chinhu chakanyanyozvidzika chaangaita uye ndizvozvo chaizvo ndakafunga ini zvino kambani yefodya nyangondivenga nokuda kwaizvi asi ndinokuudzai manomana adhiabhorosi iyomo ndihurusa nomuparadzi atambova munyika ino ndingada zvangu kuti mwanakomana wanga ave chidhakwa pano kuti ave muputi wefodya isi chokwadi ndingatosarudza kuona mukadzi wangu akazvambarara pasi akadhakwa panzvimbo yokuti ndimuone ane mudzanga wefodya izvo zvino uyu mweya wamwari uneni uyu kana uri mweya wamwari pamwe mungangopokana imi munoputa fodya munomukana muduku kana masvika ko ndizvo nguva dzose munozviona papurupeti pano kuti anozvitsiura sei chinhu chakaipisisa garai kure nacho madzimai kana manga muchizviita ndapota muzita rakristu ibvai pazviri inokuparadzai nokuurayai ino ikenza yakawanda kwazvo nachiremba vanoedza kukuyambirai vanokutengeserai sei zvinhu zvakadaro ukaenda kuchitoro chemishonga moshikoti tenga ndinoda kutenga kenza yamashereni mashanu vanouya kuzokusungai asi ukatenga fodya yamashereni mashanu uri kutenga chinhu chimwe chetecho nachiremba vanodaro rudzi runopenga nokuda mari yakaipa chaizvo izvo inouraya zvakaonekwa kudaro pandakaona musikana akanaka uyu achiita zvokuchenjera chenjera fodya iri muruoko rwake zvakaita kunge zvichandiuraya nokuti ndaifunga kuti ndinomuda ino ndikafunga kuti zvichinei zvino ndinonzi munhu anovenga madzimai munozviziva izvo nokuti ndinoita zvokunge ndinogaropesana nemadzimai asi kwete kupesana nemi hazvanzi ndinopesana namaitiro amadzimai echimanjemanje ndizvo chaizvo vakadzi vakanaka vanofanira kutsigirwa asi ndichiri kurangarira chichiniro chedoro chababa vangu chichiri kuchanda ndaifanira kunge ndichichera mvura nezvimwe zvakadaro ndichiona vasikana vane makore 10 kana 17 vaine varume vezera randava naro iko zvino vakadhakwa vaitozovadzikamisa nokuvapa kofi isina mukaka kuti vakwanise kusvika kumba vagobikira varume vavo kudya kwamanheru zvinhu zvakadaro ndakati ini ndizvo zvandakataura nguva iyoyo havana kukodzera kupfurwa nebara idzva ndizvo chaizvo ndaivenga vakadzi ndizvo chaizvo ndinofanira kuzvichenjerera iko zvino kuti ndirege kuramba ndichifunga zvimwe chetezvo saka asi zvino mudzimai akanaka idombo rinokosha mukorona yomurume anofanira kuremekedzwa amai vangu mudzimai chaiye nomudzimai wangu zvimwe chetezvo uye vakanakisa nezviuru zvehadzvanzi dzechikristu dzandinoremekedza zvikuru asi vakakwanisa kuremekedza zvavakaitwa namwari umai nokuva mambokadzi zvakanaka chaizvo ndicho chimwe chezvinhu zvakanakisisa chingapiwa namwari kumurume mukadzi kunze kworuponeso mukadzi ndiye chinhu chakanakisa kana ari mukadzi kwaye asikana asi iri kwaye Solomon akati mukadzi kwaye idombo rakakosha korona yemurume asi akasindimara kana kuti asiri kwaye imvura muropa rake ndizvo chaizvo ndizvo chinhu chakaipisa chingaitika saka mukadzi kwaye kana une mukadzi kwaye hama unofanira kumuremekedza zvikurukuru izvozvo unofanira kudaro mukadzi chaiye gare vana kana muna amai chaivo anogara pamba vachiedza kukuchengetai vachikuwachirai mbatya dzenyu nokukutumirai kuchikoro nokukudzidzisai nezvajesu unofanira kukudza amai vakanakisa daro nezvose zviri mauri unofanira kuremekedza mai vakadaro hongochangamire nokuti ndimai chaivo vanotaura pamusoro pokusadzidza kuna vekumakomo kendaki unozoona kudunhu riri kuno iri muvakadzi vakuru vanokwanisa kuuya kuno kuhollywood kuzodzidzisa madzimai echimanje-manje marererwo avana venyu kurega mwana wake achiuya usiku bvudzi rakamonana-monana miromo-miromo munozviti kudini ponzi dzavanozora kumeso kwavo dhirezi rakanamirana nomuviri uye anga asipo usiku hwose akadhakwa hama vanosuura gavi pamuti womuhikori zvokuti haazombofa akaenda ikoko zvakare ndiri kutauraya izvo edai zvaiitwa navazhinji mungadai mune hollywood iri nani norudzi ruri nani ndizvo chaizvo ichokwadi kuedza kuva vechimanje-manje izvozvo izvozvo ndiwo mamwe mamanu mana adhiabhros zvino musikana uyu vandakamutarisa mwoyo wangu wakarwadza ndakangofunga kuti anonzwisa tsitsi uyu endekuti uri kuda fodya here billy ini ndikati kwede hazvanzi ndakati handiputi iye ndokuti zvino iwo wati haudhanzi vaida kuenda kudhanzi ini ndikaramba saka vanga vati kune dhanzi uko kwavaiti sycamore gardens ini ndikati kwede handidhanzi iye akati zvino iwo haudhanzi hauputi haumwi ko unofara zvinei ini ndikati zvakanaka ini ndinofarira kuredza uye ndinofarira kuvhima izvozvo hazvina kumufadza saka akati tora fodya iyi kwere hazvanzi ndatenda handiputi ndakanga ndakamira pamadhigadhi yemotokari paiva nemadhigadhi pamaford yakare munorangarira ndakanga ndakamira pamadhigadhi iyi takagara kumashure iye neni iye ndokuti uri kureva kuti iwe hauputi fodya here akati isu vasikana tine kushinga kupfuura iwe kwere hazvanzi handifungi kuti ndinoda kudaro iye akati ko uri musikana iwe imiwe ndaida kuva bill gomana rakaipa saka zvechokwadi ndakanga ndisingadi kuva musikana ndikuona ndaida kuva mutambi wetsiva ndichiwana mari ndo zvandaida kuzoita muupenyu saka ndakati musikana musikana handina kukwanisa kuzvigamuchira saka ndakati ndipe kuno akatambanudza ruoko rwangu ndikati chamuratidza kuti ndiri musikana here kana kwete ndakabudisa fodya iyi ndokuda kutungidza machisha ndinoziva muri handina mhosva kuti muchafungei ndine mungava chete wokutaura chokwadi andakatanga kubatidza fodya ndatotsunga kuiputa sotsunga kwandinako kusimudza bhaibheri iri muri kuona ndakanzwa chimwe chinhu chichiti ndakaedza zvakare ndatadza kuisvitsa pamuromo wangu ndakabva ndatanga kuchema ndikaikandira pasi vakatanga kundiseka uye ndakabva ndafamba ndoenda kumba ndakaenda nomuminda ndokugaramo ndichichema uye hwakanga huri upenyu hwakaoma munangara rimwe zuva baba vachidzira kurwizi navakomana munina wangu neni taifanirwa kutora igwa tokwira nokudzika norwizi tichitsvaga mabhodhoro okuisa doro taipiwa suspense kana tawana mabhodhoro gumi namaviri murwizi baba vakanga va neni vakanga vane rimwe rama ndinofunga mabhotoro mahalf pind vanga pano mutu wakawiswa nemhepo zvino baba uye murume wavakanga vainaye ndava don bush akanga aine igwa rakanaka ndaida kushamwaridzana naye kuti ndizoshandisa igwa rake ranga rine puranga rokukwasa rakanaka zvino rangu rakanga risina taingowana mapuranga masharu okukwasa nawo igwa kana aindibvumira kushandisa igwa iri saka akanga adzidzira zvokunama simbi naizvozvo akanga agadzirira baba vangu masvinuro avo nokudaro vakaturika makumba avo pamuti uyu baba ndokupinza ruoko muhomwe yekumashure ndokubudisa kabhotoro kedoro ndokumutambidza iye ndokunwa akadzosera baba vakanwawo vakagadzika padavi romuti vadon bush vakakatora vakati tambira bill ndikati ndatenda hangu handimwi iye akati mwana wakwabranham asingamwi vazhinji vavo vose vakafa vakadhakwa iye akati mwana wakwabranham asingamwi kati kwete changamire kwete baba vakadaro ndakabereka musikana mumwe chete baba vangu kunditi musikana kavare ndipei bhotoro iro ndakabvisa chivharo pamusoro waro ndatsunga kurimwa vandakatanga kuda kurisvimudza ndakanzwa chaita ndakadzosera bhotoro kwakare ndokutiza ano mumunda ndichichema. Pane chinhu chaiita kuti ndichadaro. Mana, handingati ndakanga ndakanaka, ndakanga ndatsunga kutozviitawo. Asi ndimwari, nyasha, nyasha dzinoshamisa dzakandichengeta kuti ndisaita zvinhu izvozvo.
Ndaida
kuzviita ini pachangu, asi haana kunditendera. Kwapera nguva ndakazova nomusikana, ndava namakore angaita 22, akanga akanaka. Musikana aenda kuchechi yeGerman Lutheran. Zita rake raiva Brambach, Brambach, rakabva pazita rinonzi Brambach. Anga ari musikana akanaka. Anga asingapoti kana kumwa kana kudhanza kana kudini. Musikana akanaka. Akafambidzana naye kwenguva yakati ipapo ndiine makore angaita 22. Ndakanga ndakachengeta mari yakakwanisa kuti ndizvitengere Ford. Uye taifambidzana. Nokudaro panguva iyoyo pakanga pasina chechi yeLutheran pedyo. Vakanga vatama kubva kuHoward Park. Naizvozvo kwaiva nomuparidzi uya wakandigadza muMissionary Baptist Church, Dr. Roy Davis. Vachanzi Apsho vanova vakatumira hama Apsho kwandiri kana kuti vakavataura pamusoro pangu, Dr. Roy Davis. Vaiparidza vaitungamirira First Baptist Church. Kana kuti handifungi kuti First Baptist Church kana kuti yaiva Missionary, yainzi Missionary Baptist Church kuJeffersonville. Uye vaiparidza panzvimbo iyoyo panguva iyi. Tino taienda kuchechi manheru, saka tichidzoka handina kumbova nhengo yechechi, asi ndaingoda kuenda nomusikana uyu nokuti pfungwa huru yaingova yokuti fambidzana naye. Regai ndingotendeka. Uye zvino ndichifambidzana naye, imwe zuva ini aibva mumhuri yakakwirira, ndakatanga kufunga kuti munoziva handifaniri kupedza nguva yomusikana uyu. Hazvina kunaka nokuti musikana akanaka, uye ini ndiri murombo zvakare. Ini baba vangu vakanga vava kungorwara-rwara, uye ini pakanga pasina nzira yekuti ndikwanise kuriritira musikana akadaro. Vakanga vajaira imba yakanaka yaiva namakapeti pasi. Ndarangarira kapeti yandakatanga kuona. Ndakanga ndisingazivi kuti chii. Akanyenyeredza nokurutivi. Ndakafunga kuti chaiva chinhu chakanakisisa chandati ndamboona. Vangaisa sei chinhu chakadaro pasi? Ndiyo kapeti yokutanga yandakaona. Yakanga iri imwe yezvinhu izvi ndinofunga zvinonzi mamet. Imwe nguva ndingamadaidza siri izvo. Chakaita sorupasa kana chinhu chinongosunanidzwa pamwe chete choiswa pasi. Chakanakisa chegreen chitsvuku neruva hombe pakati pacho, munoziva chakanga chakanakisa. Ndakangarira ndichiti ndinofanira kutora sarudzo yekuti ndomupfimba ndimuroore kana kuti ndomusiya ndorega mumwe murume akanaka amuroore. Munhu anokwanisa kumuitira zvakanaka nokumuriritira nokumuitira tsiye nyoro. Ndaikwanisa kumuitira tsiye nyoro, asi ndaingowana masherin 2 paawa imwe chete. Saka ndaikwanisa kumuriritira. Ino nemhuri yose yataizofanira kuchengeta. Baba vakanga vongorwara-rwara, uye ndaifanira kuchengeta mhuri yose. Saka ndaiva panguva yakaoma zvikuru. Ndakafunga kuti zvakanaka, chinhu chandinofanira kuita kungomutaurira kuti ini handicharambi ndichifambidzana naye zvakare, nokuti ndaimuremekedza zvikuru zvokusada kukanganisa upenyu hwake nokuramba achifambidzana neni. Ndokunga kuti dai pakava nomumwe anomuroora vomisa musha wakanaka. Uye kana ndikatadza kumuroora, ndinenge ndichiziva kuti ari kufara. Saka ndakafunga kuti asi ini handikwanisi kumusiya. Ndakanga ndiri pakaomarara, uye zuva nezuva ndaifunga pamusoro pazvo. Saka ndainyara kumubvunza kuti tiroorane. Manheru oga oga ndaigadzirira pfungwa yangu kuti nhasi ndiri kumubvunza. Eko chii zvipembenene kana chimwe chinhu chiri? Imi hama mose pamwe makava nezvakadai zvakaitika kwamuri munyaya iyi. Sangaro zvakanaka mauri, chiso changu chaipisa. Ini ndakanga ndisingazivi, ndaitadza kumuudza. Ndinofunga munoshamiswa kuti ndakazoroora sei. Ndakamunyorera tsamba ndikamuudza. Nezve zvino yakanga isina kunzi kuna hadzvanzi, yakanga yakarerekera. Munoziva kuti iro rudo. Chakanga si chibvumirano chaiva chiri. Ndakanyora napandaikwanisa pose. Ndaizeza mai vake shoma. Amai vacho vaiva vane hasha. Asi baba vake vakanga vari mudhachi akapfava mukuru akanaka. vanga vari mutungamiriri wavanhu navashandi veraway vachitambira mari ingaita mazana mashanu amadhora pamwedzi munguva iyoyo uye ini ndichishandira masendi makumi maviri paawa ndoroora mwanasikana wavo ndakaziva kuti hazvaimboshanda amai vake vakanga vaka zvino vaiva mudzimai akanaka uye vaiva vari mumwe wavaya vapamusorosoro munoziva zvakangonakanaka munoziva nokudaro vakanga vasina hanya neni ndakanga ndichingova mukomana murombo wekumusha asina kana nei zvake uye vaifunga kuti Hope anofanira kufambidzana nomukomana ari nani uye ini ndinofunga vakanga vasingakanganisi uyewo asi handina kuzvifunga panguva iyoyo saka ndakafunga kuti zvakanaka zvino handizivi kuti ndozviita sei handikwanisi kukumbira baba vake uye chokwadi handisi kuzoenda kundokumbira amai vake uye ndinofanira kutanga ndabvunza iye saka ndakanyora tsamba uye mangwanani iwayo ndichienda kubasa ndakaiposta kuiposta ndaenda kuchechi nechitatu manheru apa akanga ari mangwanani womuvhuro ndakaedza zuva rose resvondo kumutaurira kuti ndaimuda asi handina kukwanisa kunyatsoshinga kuzviita saka ndakaiposta ndava kubasa musi iwoyo ndakafunga ndichiti ko amai vacho vakabata tsamba iyi oh zvangu ndakava ndaziva kuti ndaparara kana vakangoibata chete nokuti vakanga vasina hanya neni zvino ndaingonetseka nazvo zvino pandakazoendako usiku hwechitatu oh zvangu ndakafunga kuti ndichasvikako sei kana mai vake vakabata tsamba iyi vachanditukirira saka ndinovimba kuti akaiona ndakainyorera kuna Hope ndiro raiva zita rake Hope saka ndakangoti ndochinyorera kuna Hope iye zvino uye ndakafunga kuti dzimwe nguva haisati yasvika nondaiziva kuti handingamiri kunze ndomuridzira bhera kuti abude panze oh zvangu iye mukomana wose asina kushinga kwakakwana kwokuti asvike pamba ogogodza pamusuwo wokumbira kuona musikana haafaniri kufambidzana naye izvozvo chaizvo upenzi zvakazvidzika naizvozvo ndakamisa ford yangu munoziva ndakanga ndaigeza saka ndakanga ndogogodza pamusuwo imwoyo amai vake vakauya kumusuwo ndakatadza kufema zvakanaka makadii mae brownpark vakati wakadini ko william ndakafunga kuti o william ndokubva vati pindaka ndikati ndatenda ndakapinda mukati ndikati ko Hope akagadzira here uye pakarepo Hope akabva apinda achisvetuka svetuka mumba aingova musikana wamakore gumi namatanhatu akati moro billy ndikati moro Hope wagadzira here kuenda kuchechi yakati mbomira zvishoma ndakafunga kuti oh zvangu haana kuiona haana kuiona zvanaka 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 Hope haana kuiona naiyewo saka zvichanaka nokuti dai aiona angadai andiudza saka ndakabva ndadekara saka patakazobuda muchechi ndakangofunga kuti ko kana akaiona muri kuona iye handina kugona kunzwa zvaiparidzwa nadhokuta davis ndakamutarisa ndikati pamwe ari kungozvidzora nokuda kwokumupfimba achazonyatsondiramba kana tabuda panze iye handina kukwanisa kunzwa zvaitaurwa nehama davis ndaimutarisa ndoti zvangu ini handidi kumusiya asi uye ini tichaona maperero azvo saka chechi yapera takatanga kufamba munzira pamwe chete tichienda kumba uye takafamba takananga kuford yangu ndakamutarisa mumwedzi muchena munoziva ndikaona kuti akanga akanaka vakomana ndaimutarisa ndofunga kuti ini zvangu ndinoda kuti ave wangu asi ndinofunga hazvikwanisiki uye ndakati fambei pamberi munoziva ndomutarisa zvakare ndakati ko uri kunzwa sei manhero ano yakati o ndiripo zvangu uye takamisa motokari yangu yeford ndokubuda munoziva nokurutivi takafamba ndokukona tava kuenda kumba kwavo uye ndakafamba naye tichienda kumukova ndakafunga kuti munoziva pamwe haana kuona tsamba iyi saka ndochitozvikanganwa zvangu pane imwe vhiki zvakare saka ndakatanga kunzwa kufefeterwa iye akati bile ikati ya iye akati ndakatambira tsamba yako o zvangu ndikati wari wakaiona iye akati aha iye akaramba achifamba akanyarara ndakafunga kuti iwe mukadzi nditaurire chimwe chinhu ndirambe kana kuti ndiudze kuti unofunge inokuda kwazvo ndokubva ndati wakaiverenga here akati aha vakomana munoziva maitiro womukadzi anokusiya uchingofungidzira ndanga ndisingarevi kudaro muri kuona maona asi zvisinei munoziva hango favori kose usingatauri chinu mana ndokuendera mberi ngaliko wakaverenga yose here uyeye aha saka takanga tava kutosvika pamukova ndikafunga kuti vakoma rega kundisvitsa pavharanda nekuti handizokwanisi kuvatiza saka chindiudza iko zvino uye ndakaramba ndakamirira iye akazoti bill ndingada kuita izvozvo akati ndinokuda mwari aropafadze mweya wake iko zvino ari mukubwinya akati ndinokuda ndokuti ndinofunga tinofanira kutaurira mubereki wedu vabereki vedu pamusoro pazvo haufungi kudaro here nei ndikati mudiwa inzwaka ngati kamuriranei zvina pakati ndakati ini ndichaudza baba vako ivo woudza amai vako ndichipa divi rakaoma iye pakutanga izvi iye akati zvakanaka asi iwe wotanga kutaurira baba ikati zvakanaka ndichaudza nesvondo manheru uye zvino manheru esvondo akasvika ndakauya naye kumba kubva kuchechi ndika akaramba achingonditarisa ndakatarisa nguva yakanga yava half 9 nguva yokuti ndichienda yakanga yakwana nochali akanga ari patafura yake achitaipa netapureta uye mai bloompark vakanga vakagara mukona vachiruka munoziva kungopesanisa kiroshi munoziva handizi kuti munozviti chii uye zvino vaiita zvakangodaro uye hope akaramba achingonditarisa ondichonya munoziva onongedzera kuna baba vake uye inewo zvangu ndakafunga kuti ko kana vakati kwete saka ndakabva ndananga kumukova ndikati zvakanaka ndafanira kuti ndichienda zvino ndakananga kumukova iye ndokubva afambawo neni kuenda kumusuo aigara uya kumukovawo nditi uye nousiku hwakanaka saka pandakaenda kumukova iye akati ko hausi kuvaudza here ndakati chokwadi ndiri kuedza asi handizivi kuti ndovataurira sei iye ndokuti ini ndodzokera mumba ivo vadaidza panze saka vadzokera mumba ndokundisiya ndimirepo ndikati charlie akati ndoka ndokuti he bill ndikati ndingataurawo newe here shoma iye ndokuti kwazvo akacheuka kubva patafura yake mai bloombak vakamutarisa ndokutarisa hope ndokuzonditarisawo ndikati mungabuda panze here pavharanda akati hongu ndiri kubuda panze saka akabuda ndokuya pavharanda ndikati chokwadi nazo usiku hwakanaka handizvo here iye ndokuti hongu ndizvozvo ikati kunze kwanga kuchidziya hongu chaizvo ndokubva nditarisa ndanga ndichishanda zvakanyanya ndikati munoziva kunyange maoko angava kutoita munhu iye ndokuti unogona kumuroora hako bill o vakomana unogona kumuroora hako ndakafunga kuti oh zvava nani ndokuti muri kunyatsorevesa here charlie akati ndikati charlie tarisawo ndinoziva kuti mwanasikana wako zvakare iwe une mari zvakatambanudza ruoko rwake ndokundibata ruoko akati bill teerera mari haisiriyo zvose muupenyu hwavanhu akati ndakati charlie ini ndinoshandira masendi makumi maviri chete paawa asi ndinomuda iye anondida ndinoda kuvimbisa charlie kuti ndichashanda kusvikira idzi mhoni dzapera mumaoko angu kuti ndimuriritire ndichatendeka kwaari nokukwanisa kwangu kwose iye ndokuti ndinozvitenda izvozvo bill akateerera bill ndoda kukuudza akati unoziva mufaro haisi mari bedzi inodikanwa kuti pave nomufaro ndokuti ingomuitira zvakanaka chete uye ndinoziva kuti uchazviita iye ndokuti ndatenda charlie chokwadi ndichaita chaizvozvo yakanga yava nguva yake yokuti achitaurira mai handizivi kuti akazviita sei asi takazoroorana saka takaroorana hapana chataiva nacho chokutanga nacho imba ndokunga taiva namadhora maviri kana matatu saka tairenda imwe imba yaiita madhora mana pamwedzi aiva makamuri maviri iye pano mumwe munhu akatipa mubhedha unopetwa aripo here akamboona mubhedha wakare ndiwo watakapiwa iyeni ndakaenda kuchitoro chesears and robert ndikatenga tafura duku necheya ina uye zvakanga zvisina kupendwa munoziva saka takangotenga izvozvo panguva iyoyo ndakazoenda kwavawebha vaitengesa zvinhu zvakasiyana siyana ndokutenga chitofu chokubikisa ndakabhadhara masendi makumi manomwe namashanu zvimwe zvomukati ndakabhadhara dhora neimwe pamusoro ndakabva taisa zvinhu zvomumba ndarangarira ndichidhirowa mufananidzo weruva reshamro kupacheya pandakadzipenda o taifara kunyange zvakadaro takanga tawanana ndizvo zvaiva nebasa izvozvo zvakare mwari netsitsi dzake nokunaka kwake takava vanhu vaifara zvikuru kupfuura vose vari panyika Razoona izvi kuti mufaro hauzi mupfumi hwenyika hauna uhasi kuti unogutsikana zvakadini nezvawakagoverwa. Nashure kwenguva yakati kuti Mwari akauya ndokuropafadza imba yedu. Akava nomwanakomana. Zita rake ainzi Billy Paul ari pano musevhisi ino. Shure kwaizvi kwapera mwedzi ingaita gumi nomumwe chete akatiropafadza zvakare nomusikana ainzi Sharon Rose. Akatorwa pashoko rinoti The Rose of Sharon. Ranga rimwe zuva ndakanga ndachengetedza mari uye ndakanga ndichienda pazororo neimwe nzvimbo kupapal lake kundoredza. Ndava munzira kudzokera. Nguva iyi ndasiya kutendeuka kwangu. Ndakatendeuka uye ndikagadzwa naDr. Roy Davis muMissionary Baptist Church. Uye ndakanga ndava muparidzi uye ndiine tabernacle yandinoparidzira iko zvino kuJeffersonville. Ndaiva mufudzi wechechi iyi uye ini pakanga pasina mari. Ndakafudza chechi iyi kwamakore gumi namanomwe ndisingambowani kana sendi. Ndakanga ndisingatendi mukutoro. Takanga tisina kana nendiro yezvipo mairi. Uye chegumi chandaiwana kubasa nokumwewo ndaiisa mukabhokisi shure muchechi pakanyorwa kunzi sezvamaitira kuno mumwe waduku vangu ava makazviitira kwandiri. Uye ndiwo mabhadharirwa akaitwa chechi. Takanga tapiwa makore gumi okuibhadhara asi yakabhadharwa yose makore maviri asati akwana. Handina kumbotora kana zvipo hazvo. Naizvozvo ndakachengetawo madhora mashoma kuitira zororo rangu. Iye aishandawo kufine shirt factory. Musikana akaisvonaka. Guva rake rakazara nechando nhasi asi achiri mumwoyo mangu. Ndinorangana kuti akashanda zvikuru kuti andibatsire kuwana mari yakakwana kuti ndiende kundoredza. Pandakanga ndava kudzoka kulake, ndakatanga kuona ndichipinda kumisha waka nokusouth bend Indiana. Ndakatanga kuona motokari dzakanyorwa shure kwadzo kuti Jesus Only. Ndakafunga kuti zvinoshamisa izvi, Jesus Only. Ndakatanga kuona zvinyorwa izvi zvakanga zvakanyorwa pose pose kubvira pamabhasikoro, maford, matak, cadillac nedzimwe motokari dzakangodaro, Jesus Only. Ndakatevera vamwe vavo ndokusvika pachechi yakakura kwazvo. Uye ndakazoona kuti vakanga vari mapendekost. Ndakanga ndambonzwa nezvamapendekost kuti vaiva boka ravanhu vaipunzika vachizvambarara pasi nokupupira furo mumiromo nezvimwe zvose zvavakanditaurira. Saka ndakanga ndisingadi kuva nechokuita nazvo. Saka ndakavanzwa vavo vachingoita zvinhu zvavo mukati imomo ndikafunga kuti regai ndipindemo. Saka ndakamisa ford yangu sharo ndokupindamo ndokunzwa kuimba kwakanakisa zvikuru kwawati wambonzwa muupenyu hwako. Ndakazoziva kuti paiva namachechi makuru maviri akasangana, imwe yainzi PA yeJC, imwe yacho PA yeW. Vazhinji venyu mungarangarira masangano. Ndinofunga vakabatana iko zvino vava kunzi United Pentecostal Church. Zvino ndakateerera vamwe vavadzidzisi vavo uye vanga vari vachivadzidzisa pamusoro pajesu kuti mukuru sei uye kuti zvose zvakakura sei napamusoro porubhabhatidzo rwomweya mutsvene. Ndakafunga kuti ko vari kutaura pamusoro pei. Zvino shure kwechinguva mumwe munhu akasimuka ndokutanga kutaura nendimi. Ino ndakanga ndisati ndambonzwa zvakadaro muupenyu hwangu. Pakarepo mumwe mudzimai akauya achimhanya zvine simba kwazvo. Vose ndokusimuka ndokutanga kumhanya. Iye ndakamuka kuti, zvinohama chokwadi, vanhu ava havana tsika muchechi. Kuzhamba tata nokudanidzira nokungodaro ndikafunga kuti ko iboka rakaita seiri. Asi munozivei chimwe chinhu pazvii? Pandakaramba ndirimo zvakaramba zvichindinakidza. Pane chaiita sichakanaka pazviri. Ndakatanga kuvacherechedza zvikaenderera mberi. Ndakanga ndiregai ndingotsungirira ndinawo zvishoma nokuti ndiri pedyo nomukova. Kana pakaita zvinovhundusa ndinotiza nokumukova ndobuda. Ndinoziva pane motokari yangu paseri papo. Ndakatanga kunzwa vamwe vaparidzi vavo vaiva vadzidzi navanzveri chaivo. Ndakafunga kuti zvakanaka izvi. Saka nguva yekudya kwamanheru yakasvika zvikanzi munhu wose ngaauye kuzodya. Asi ndakafunga kuti regai ndione, ndine dhora namashereni manomwe ane shushupenzi yokuendesa kumba. Saka ini ndiyo mari yandanga ndasara nayo yepetro. Iyo ndiyo yandakanga ndinayo yaizondisvitsa kumba. Uye ndakanga ndine ford yangu. Yaiva ford yasakara yakanaka, yakanga isina kudzokera shure. Yakanga yakafanana neiri panze iyo, kungoti iyo yakanga yati sakarei. Zvino iyo ndainyatsotenda kuti ford iyi yaigona kumhanya mamaira makumi matatu paawa. azairira kuti gumi namashanu kuenda uko gumi namashanu kudzoka uko muri kuona ukasanganisa pamwe chete unowana makumi matatu saka ndakafunga kuti zvakanaka usiku huno ndichaenda zvino mumashure me ndaimirira sezvo usiku yo pano mumwe akati vaparidzi vose hazvinei kuti uri wesangano ripi uyai mberi kuno takanga tiripo mazana mavirini ndakaendawo yonzi pano hatina nguva yekuti mose mugoparidza akati ngopfuura ina pano muchitaura kuti ndimi vanaani uye munobva kupi sezvinaiwo nguva yangu yakasvika ndikati William Branham Baptist Jeffersonville Indiana ndikapfuura ndainzwa vamwe vose vachizviti pentecost 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 paw pajc paaw p ndakapfuura ndakafunga kuti zvakanaka ndini ndisiri wapano saka ndakagara pasi ndikamirira uye musi uyu kwakanga kuna vaparidzi vechidiki vakaparidza nesimba kwazvo zvino vakazoti ari kutipa mharidzo yamanheru aano ndava ndotendera vakamuti erida uye vafundisi vavo panzvimbo yokuvati vafundisi vakati erida vakadaidza imwe harawa yechitema ikaenda pamberi yakanga yakapfeka rimwe ramabhachi akare avaparidzi handifungi kuti makamboriona iri rine besi refu rehangaiwa munoziva nekora yevhelvet ainguva noti bvudzi tuchenwa twakapoteredza musoro tushoma kuru yainzwisa tsitsi akaenda mberi akamira sezvizvi munoziva akamirapo ndokutendeukira kuvanhu uye apo vamwe vaparidzi vakanga vaparidza pamusoro pajesu noukuru kuti mukuru zvakaita sei nezvakadaro umwe uyo akatora musoro wenyaya yake kuna job wakanga uri kupi pandakataya nheyo dzenyika apo nyeredzi dzamangwanani dzakaimba pamwe chete uye vanakomana vamwari vakadaidzira nomufaro ndakafunga kuri mukuru uyu sei vasina kuita kuti vamwe vechidiki vaparidze kura nzvimbo iyi yakanga yakazara chaizvo ndikafunga kuti sei vasina kudaro saka zvino mukuru uyu panzvimbo yokuti aparidze zvaiitika pano panyika akaparidza zvaiitika kudenga nguva zvose zvino akamutora kubva pakutanga kumavambo enguva akamudzosa zvakare ava kutaura pamusoro pokuuya kwechipiri achitevedza muraravungu ndakanga sandambonzwa kuparidza kwakadaro muupenyu hwangu panguva iyoyo akabatwa nomweya akasvetuka kusvika apa pakadai ndokurovanisa zvitsitsino zvake pamwe chete ndokutidzoserei mafudzi kumashure ndokufamba nezvigunwa achibva pamberi nokuti hapana nzvimbo yakakwana yekuti ndiparidze ndiri naiva nenzvimbo yakapfuura yandinayo pano ndakafunga kuti kana zviita kuti harawa yakadai ite saizvozvo ko zvingaita sei zvikauya pandiri ndakafunga kuti ndinofunga ndinodawo zvimwe zvakadaro zvino paakaenda mberi ndakamunzwira tsitsi mukuru uyu asi paakaburuka ndakanga ndava kuzvinzwira tsitsi ini uye ndakamutarisa achibva mberi ndakabuda usiku uhu uye ndikafunga kuti zvino mangwana mangwanani handidi kuti kuve nomunhu anoziva kuti ndinani saka ndakaenda usiku ihwohwo ndakatsamira tirauzi rangu ndakatora chii ndakandorara mumunda wechibage ndokuzvitengera mabhanzi akanga agarisa ndakatenga akawanda kwazvo nesuspenzi pakanga pane pombi yemvura ipapo ndikatora mvura saka ndakaziva kuti zvichandikwanira kwechinguva saka ndakatora mvura ndikanwa ndokudya mabhanzi angu ndakadzokera zvakare ndokunwa mvura ndokupinda mumunda wechibage ndokutora zvigaro zviviri ndikaisa tirauzi yangu yomurandani pakati ndokuitsimbirira pachigaro yemanheru iwayo ndakanamata kutoda kupedza usiku hwose ndakati ishe chii chichandapinda machiri musandamboona vanhu vanonamata kudai muupenyu hwangu handibatsirei kuti ndizive kuti chii chaizvo ichi mangwanani akateera ndakadzokera kwakare ndokukokwa kuzodya kudya kwamangwanani asina handina kuda kundodya navo nokuti ndakanga ndisina mari yokupa izvipo uye ndakangomirira ndiri kure mangwanani iwayo pandakapinda ndakanga ndadya mamwe mabhanzi angu ndikagara pasi uye vakanga vane maikrofoni imomo uye ndakanga ndisandamboona maikrofoni zvakare ndaiitya saka ivo uye yakanga iine tambo yakarembera pamusoro neimwe yairembera pasi yakanga yakaita sedrop mic yakada kudaro uye akati nezuro usiku mberi kuno pakauya muparidzi wechidiki mubaptist ndakafunga kuti oho zvandiwana zvino akati ndiye akanga ari muparidzi muduku zvikuru mberi kuno zita rake rainzi Branham hapana anoziva kwaari here muudze auye tinoda kuti atipe mharidzo yamangwanani ini zvangu ndakanga ndakapfeka skipa netirauzi yomurandani munoziva uye isu mabhaptisti atenda kuti unotofanira kupfeka svutu kuti umire papurupet munoziva saka uye ndakaramba ndakagara ndakanyarara chaizvo panguva iyi musangano uyu wakanga uri chamhembe nokuti musangano wavo wavanhu vose vanhu vatema vakanga vasingabvumiri kuuya dai wakaitwa kumaodzanyemba imomo vaiva navatema iniwo ndaiva mugari wokumaodzanyemba ndichakati womararei munoona ndichifunga kuti ndiri nani kupinda vamwewo uye zvakaitika mangwanani iwawo kuti parutivi pangu pakanga pakagara mutema saka ndakagara ndokubva ndamutarisa ndikafunga kuti zvino ihama naakati zvakare pano anoziva here kuna William Branham ndakatsikitsira ndichivanda muchigaro seizvi Saka akabvunza kuti piri akati pana vari panze akaswedera pamicrophone aripo here anoziva pana William Branham mudzei kuti tiri kumuda pamberi kuno atipe mhari dzamangwanani muparidzi wechibaptist anobva kuchamhembe kuindiana ndakarama ndakanyarara ndokubva ndatsikitsira munoziva zvino hapana aindiziva mukomana uya wachitema akanditarisa akati unoziva kwaari here ndakafunga kuti ndotonyepa pano kana kuti ndotoona zvokuita saka ndakati ndiswedera pano zvakanaka changamire kati ndoda kukutaurira chimwe chinhu ndakati ndini iye zvino endakamberi uko ini ndikati kwete handikwanisi tarisaone ndakati ndakapfeka trausi yomurandani neshikipa iyi ndikati handingaendi mberi uko iye akati vana ava vana hanya nokuti wakapfeka sei enda mberi uko ini ndikati kwete kwete ndikamuti nyarara chirega kuwana chaunotaura akadzokerazve pamicrofoni kwakanguva ndokuti aripo here anoziva kuna William Branham wechitema uya akati uye ari pano uye ari pano uye ari pano o zvangenyu ipapo ndakasimuka ndakapfeka skipa munoziva zvakare pane akati kwirai kuno vabranham tinoda kuti mutipe mharidzo o ini zvangu pamberi pavaparidzi vose ava navanhu vose ava ndakaenda ndichikwesvaira munoziva chiziso changu chakatsvuka nzeve dzichipisa ndakakwirapo ndine tirauzi yomuranda neskipa muparidzi muparidzi wechibaptist ndichienda kumicrophone yandakanga ndisati ndamboona muri kuona zvino ndakamira ipapo ndikati zvakanaka hapana chandinoziva pamusoro pezvizvi ndangoita netemwa ndisina kugadzikana munoziva uye ndakazarwa kuna ruka 16 ndokufunga kuti zvakanaka zvino uye ndokuparidza pamusoro wenyaya unoti akasimudza maziso ake ari mugehena akachema zvino ndakatora saka ndakatanga kuparidza munoziva ndikagoparidza ndokutanga kunzwa zviri nani ndikati murume mvume akanga ari mugehena akachema manzwi matatu iwayo semharidzo dzandinoparidza dzakawanda dzine manzwi matatu zvokuti unotenda here izvi uye taura kuibwe makandinzwa ndichidziparidza noapa ndaiparidza akagochema kati hakuna vana ikoko kwete kugera akachema kati hakuna maruva ikoko akachema hakuna mwari ikoko akachema hakuna kristu ikoko akachema ii ndakabva ndachemawo pane chakandibata vedu im vedu muchiri handizivi zvakazoitika ndakazoti dengenuku ndakanga ndakamira panze vanhu vakanga vachizhamba nokudanidzira nokuchema zvino ini takava nenguva yainotyisa ndakabuda panze pano murume akauya kwandiri akapfeka ngowani huru dzokutaxas namagambutsu akauya ndinonzi elder nhingi muparidzi akapfeka hembe neshangu dzechicowboy ndakafunga kuti saka trausi yangu yomurandani haina kunyanya kuipa akati ndinoda kuti uuye kutexas uzondiitira rumutsiriro regai ndizvinyore pasi changamire ndikagonyora saizvozvo waiya zvakare mumwe murume akapfeka trausi rinenge rokutambisa gorf kwavaitamba gorf munoziva vaiva namatirausi amachira matete akati ndini elder nhingi wokumiami ndinoda ndavunga kuti zvangu pamwe kupfeka kuna basa rakanyanya ndakatarisa ndikati zvakanaka saka ndakatora zvose izvi ndokuenda kumba mudzimai akanditingamidza ndokuti chiko chiri kukufadza zvakadai naibili ini kati ndasangana nezvakanakisisa zvomuchero iweka zvinokunda zvose zvawati wamboona ivava havanyari nokunamata kwavo uye ndakamutaurira zvose zvakaitika uye ndakamuti tarisa uone mudiwa mudhadhadha wavanhu vakandikoka vanhu ivavo iye ndokuti havasi vatsvene vanoumburuka ndiwo here indikati handizivi kuti vaumburiki vakadini asi vane chinhu chandinoda ndicho chinhu chandine chokwadi nacho ndakaona harawai namakore makumi mapfumbamwe ichiita jaya zvakare ndikati handisati ndambonzwa kuparidza kwakadaro muupenyu hwangu handina kumbonzwa mubhaptisti achiparidza zvakadaro ndakati ivavo vanoparidza kusvikira vapera mweya wogwadama namavhii vosimudzira zvakare kuti vakwanise kuzogona kufema vakwanisa kuvanzwa vachiparidza uchiri kure handina kumbonzwa zvakadaro muupenyu hwangu uye ndakati vanotaura nendimi dzisingazikanwi mumwe wodudzira kuti zvataurwa zvii handina kumbonzwa zvakadaro muupenyu hwangu ndakati unoda kuenda neni here iye akati mudiwa ndakaroorwa newe ndichagara newe kusvikira rufu rwatiparadzanisha akati ndinoenda akati zvino tozotaurira vabereki ini ndikati zvakanaka wotaurira mai vako ini nditaurira mai vangu saka ndakandoudza amai amai vakati zvakanaka kwazvo bhiri chose chose chaunenge wadanirwa namwari kuti uite ita zvino mai bromberg vakandikumbira kuti ndiende kundovaona ndikaendako ivo vakati chiko chauri kutaura pamusoro pacho ichi ini kati mai bromberg ndakati asi ini mose hamusati mamboona vanhu vakadaro vakati nyarara nyarara Ronga mai landina urombo. Iwo ndokuti unoziva here kuti iboka ravatsveni vanohumburuka? Kwete mai ndanga ndisingazvizivi. Ikati iwo vanhu vakanaka chokwadi. Vakati fungwa yacho bedzi. Unofunga kuti ungadhonzera mwanasikana wangu muzvinhu zvakadaro? Vakati zvinosetsa, hapana zviri pasi marara akaraswa nemamwe machechi. Vakati chokwadi hausi kuzoenda nomwanasikana wangu kwakadaro. Zvino ndakati asi munoziva mai Brown Park vakadzika dzika kumwoyo wangu ndinonzwa kuti ishe vanoda kuti ndikwadzane navanhu ava. Iwo vakandidi wedzokera kuchechi yako kusvikira vava kukwanisa kukuvakira imba uzvibati somurume ane pfungwa. Vakati hausi kuzoendesa mwanasikana wangu ikoko. Zvino ndakati zvakanaka mai, ndokutendeuka kubuda panze. Hope akabva atanga kuchema. Akabuda panze akati, Bill, hazvinei kuti amai vati kudini, ini ndichamira newe. Mwoyo wake unga uropafadzwa. Nikati zvakanaka mudiwa, uye ndakangozvisiya zvakadaro. Vakaramba kuti mwanasikana wavo aende kuvanhu vakadaro nokuti hapana zvavari vanongova marara. Saka ndakangozvisiya zvakadaro. Ndiko kwakakanganisa kwakaipisisa kwandati ndamboita muupenyu hwangu kumwe kwakaipisisa. Shure kwenguva, shure kwamakore mashomanana, kakava navana. Iye rimwe zuva tai kwakauya mvura zhinji muna 1937. Kwakauya mvura zhinji uye isu ini ndaiva papatrori ndichiedza kununura vanhu kubva mumvura zhinji. Dzimba dzaingoondomoka. Mukadzi wangu akabva arwara, akarwara zvokurwara chaizvo nechirwere chamabayo, uye vakamutora ndokuchipatara chedu chakanga chazara zvokuti hatina kukwanisa kumuisamo. Nokudaro takamuendesa kumwewo kwakanga kune nzvimbo kuchipatara chehurumende. Zvino vakandifonera kuti ndidzoke, uye nguva zhinji ndaigara murwizi uye ndinokwanisa kwazvo kutyaira igwa. Saka ndaedza kubatsira vanhu kuvanunura kubva mumvura zhinji. Ndaizo mumwe vakandifonera vakati kune imba iri mustreet inonzi Chestnut yavakuda kutowa. Muna mai navana vavo imomo. Zvikanzi kana uchifunga kuti igwara unaro rinokwanisa kusvikovabatsira, inga zvakanaka, ndichaita zvose zvandinokwanisa. Uye ndakanga ndichirwisana namasaisai. Dhunduru raivhara mvura rakanga ratsemuka, uye ini zvangu ichiguta ichiparadzwa. Ndakarimhanyisa zvikuru ndichipindapinda napakati pedzimba nomakadaro. Ndakasvika pedyo nopakanga pano mugero mvura ichingofashukira napo. Ndakanzwa mumwe munhu achichema, ndikaona vamwe mai vakamira pavharanda. Iye pakanga pana matanda aingoeredzwa saizvozvo. Ndakaenda norumwe rutivi sokukwanisa kwangu ndokundopinda napaerera nemvura ndokudzoka norumwe rutivi. Ndakamisa igwa rangu pandaikwanisa kurisungira pambiru dzapamukova mbiru kana kuti dzevharanda. Ndakamhanyira mukati ndokundotora mai ava navana vaviri kana vatatu. Ndakasunungura igwa rangu ndokuenda navo kwandanga ndabva. Ndakadzika navo kusvikira ndavasvitsa kumahombekombe nhambo ingaita maira nehafu kupfuura nomuguta kusvika ndavaisa kumahombekombe. Ndakasvikako mai ava vakanga vatofenda, uye vakatanga kuchema, "Mwana wangu, mwana wangu!" Zvino ndakafunga kuti vari kuti vasiya mwana mumba. Zvangu ini ndakadzokera kwakare ndikasiya vamwe vachimubatsira. Zvino ndakazoziva kuti vakanga kana kuti ivo vaida kuziva kuti mwana wavo akanga aripi. Pakanga pano mukomana muduku angaita makore matatu, asi ini ndakafunga kuti vareva mucheche anoyamwa kana akangodarowo. Saka zvino ndakadzokerako. Iye pandakasvika negwa rangu ndakapinda mukati, handina kuona mwana. Varanda rakaeredzwa imba ndokuondomoka. Ndakamhanya nokurumidza ndokubatira pachi chinhu chakanga chakabata igwa ndokupinda mariri ndokuchidhonza ndokurisunungura. Uye ndakabva ndandopinzwa pakati porwizi rukuru. Nguva dzakanga dzava kuda kuita half 11 dzousiku. Chimvuramabwe nechando zvingonaya pamwe chete. Ndakabata tambo yokumutsa ndokuedza kumutsa igwa iro ndokuramba kumuka. Ndakaedza ndokubvararamba. Ndakanga ndava kutoenda kure ndicheredzwa mapopo maatova pedyo pedyo. Ndakaedza nesimba guru ndokufunga kuti vakomana pano ndopo ndofira ndizvozvo. Saka ndakaedza zvine simba ndikati, "Ishe, ndapota musandirega ndichifa rufu rwakadai." Ndokudhonza zvakare. No, zvakandidzokera mupfungwa kuvanhu vaya marara vausina kuenda kwavari. Maona. Ndakadzosera ruoko rwangu pagwa ndikati, "Mwari, ndinzwireiwo tsitsi. Musaida kundishiya mudzimai wangu nomwana nenzira yakadai, ivo kwavari vachirwara. Ndapota." Ndakaramba ndichingodhonza saizvozvo, iro rikaramba kumuka. Ndakanga ndanzwa kushinyira kwemvura zasi pamapopoma nokuti maminitsi mashoma, uye ini zvangu ndinenge ndatofa. Ndakati, "Ishe, kana mukandiregerera ndinokuvimbisai kuti ndichakuitirai chose chose." Ndakapfugama mugwa imomo chimvuramabwe chichindirova kumeso. Ndikati, "Ndichaita zvose zvamunoda kuti ndiite." ndakatonza zvakare nokuvhara muka. Ndakatsika Peturu kusvikira kumagumo, kusvikira ndasvika kumahombekombe. Uye ndakadzokera kundotsvaga truck yepatrori. Ndakafunga pamusoro pepana vakati hanzi chipatara chehurumende chairedzwa. Mudzimai wangu nomwana vaivamo, vana vose vaviri vaivamo. Ndakamhanya ndakananga kuchipatara chehurumende nesimba rangu rose, ndikasvikoona mvura yakwira mafiti anokwana 15 kwose kwose. Ndakaona pakamira Sergeant Major ipapo. Ndikati, Major, chii chakaitika kuchipatara? Iye akati, ndinosaneseka, wanga une hama yako imomo here? Ndikati, hongu, mudzimai ari kurwara navana vaviri. Iye akati, vose vabuda. Zvikanzi vari murori iri kuenda kuCharleston. Ndakamhanya ndikapinda muigwa rangu iri, uye kana kuti ndikapinda mumotokari yangu, igwa rangu riri kumashure kwayo. Ndokumhanyira uye nzizi duku dzakanga dzava noupami hunoita mamaira maviri nehafu kana mamaira matatu. Usiku wose ndakaedza kuvamwe vakati rori iya motokari yatakura zvinhu yakukurwa pazambuko. Zvino ndakazongozviona ndavharirwa pakachitsuwa ndakagarapo mazuva matatu. Ndakawana nguva yokufungisisa kuti zviya aiva marara here kana kuti kwete. Ndichionetsaka kuti ko mudzimai wangu ari kupi. Pokupedzisira pandakazomuwana shure kwamazuva mashoma ndavambuka. Anga Columbus kuIndiana muimba huru yamabhaptist yavakanga vaita sechipatara chavarwere nedzimba dzokuisa varwere pamibhedha miduku yehurumende. Ndakamhanyirako nesimba rangu rose ndichitsvaga kwaaiva ndichidanzira hop. Ndakatarisa nokumuona avete pamubhedha, uye TB yakanga yatomubata. Akasimudza ruoko rwake rwakaondoroka akati, Billy. Ndakamhanya kwaari ndikati, hope mudiwa. Akandiri kundyisa tsitsi, handizvo here? Ndikati, kwete mudiwa, uri kuratidzika zvakanaka. Mwedzi mutanhatu akashingaira nesimba redu rose kuedza kumuponesa, asi akaramba achingoderera nokungoderera. Imwe zuva ndiri patrori ndakavhura redhiyo yangu ndikaita sendakanzwa vachidaidzira muredhiyo vachiti kuna William Branham ari kudikanwa kuchipatara iko zvino, mudzimai wake ava kufa. Ndakamhanyira kuchipatara ndakabatidza mwenje mutsvuku nokuridza sairini ndichiendako. Zvino ndakasvika pachipatara ndokumisa motokari ndikamhanyira mukati. Ndichipinda muchipatara ndakaona shamwari yangu yandaisimboredza nayo taitamba tose tiri vakomana ndisemadheya. Chiremba Semadheya ndivo vane chiratidzo chakauya nguva shoma ichangopfuura chikavaudza pamusoro pekliniki. Iye vakati, kana pane anopokana chiratidzo ichi ngaauya azobvunza kana achida kuziva kuti ichokwadi here kana kwete. Saka zvino vakabuda muchipatara umu vane nguwani yavo muruoko. Vakanditarisa ndokutanga kuchema. Ndakamhanyira kwavari ndokubva ndavambundira. Iyo vakandimbundirawo vakati, Billy ava kuenda. Vakati, ndinomurombo. Ndakaita zvose zvandaikwanisa, ndakaedza vana mazvikokotana vose. Ndikati, Sam, chokwadi haasi kutisiya? Iye akati, hongu, ari kutoenda. Akati, rega kupindamo, Bill. Ndikati, ndinotofanira kupindamo, Sam. Iye akati, usadaro, ndapota usadaro. Ndikati, rega ndipinde mukati. Iye akati, ndopinda newe. Iye ndikati, kwete, iwe mira kunze kuno, ndoda kuva naye munguva yake yokupedzisira. Iye akati, afenda. Ndakapinda muimba iyi, nesi akanga akagaramo zvakare achichema nokuti vakapinda chikoro pamwe naHope. Saka ndakatarisa ndokubva atanga kuchema ndokusimudza ruoko rwake achibva, uye ndakatarisa ndokubva ndamuzunungusa. Ndiyeyu akanga aderera uremu hwake kubva pazana namakumi 2 amapaundi kusvika pamapaundi 60. Ndakamuzunungusa, uye ndikararama kusvikira ndava namakore zana andimbofa ndakakanganwa zvakaitika. Akacheuka mazuva aya makuru akaisvonaka akanditarisa akanyemwerera. Akanyemwerera ndokubva ati, wandidaidzireiko uchindidzosa, Bill? Inikati, mudiwa, ndawana pane mari ndaifanira kusevenza. Takanga tine zvikwereti zvamazana amadhora okubhadhara chiremba, asi tisina chokubhadharisa. Naizvozvo ndaifanira kusevenza. Ndaindomuona kaviri kana katatu pazuva nousiku hoga hoga pakanga ava muchinhano ichochi. Ndakatinorevekana uchiti kukudaidza uye kukudzosa. Iye akati, Bill, wakaparidza pamusoro pazvo, wakataura pamusoro pazvo, asi hauna kana pfungwa yezvazviri. Ndiko, uri kureveiko? Iye akati, denga. Vatarisa akati, ndanga ndichiperekedzwa kumusha navamwe vanhu, varume kana madzimai kana vakadaro vakapfeka zvichena. Iye akati, ndanga ndakazorora ndiri murugare. Akati, chiri huru chibhuruka kubva pamuti dzichienda pano mumwe muti. Akati, usafunga kuti ndava kupenga. kati Bill ndichakuudza apa takakanganisa ndokuti gara pasi handina kugara ndakapfugama ndokubata ruoko rwake yakati unoziva apa takakanganisa here ikati hongu chido chomwoyo ndinopaziva akati tingadai tisina kumboteerera mai vanhu vaya vari mugwara inikati ndinoziva iye akati ndivimbise izvi kuti uchaenda kuvanhu ivavo akati nokuti vakarurama
ende
kuti rera vana vangu nenzira iyoyo uye ini akati ndinoda kukuudza chimwe chinhu akati ini ndava kufa asi akati chii handisi kutya kuenda akati ikoko kwakanaka akati chiripo bedzi chinondirwadza kukusiya Bill uye ndinoziva kuti una vana vaduku vaviri ava vokuti urere akati ndivimbise kuti hauzogari usina kurova uchirega vana vangu vachingosundirwa kwose kwose ichaiva chinhu chine njere chingataurwa namai vana makore makumi maviri nerimwe ini ndakati handingakuvimbisi izvozvo hope iye akati ndapota ndivimbise akati ndinoda kukuudza chinhu chimwe akati ndorangarira futi iya here ini ndinofarira futi kwazvo uye akati waida kutenga futi iya musi uya wawakanga usina dhipoziti rakakwana ikati hongu iye akati ndakanga ndichichengeta mari yangu mashere nangu ndichiedza kuti mari yedhipoziti yepfuti iyoyo ikwane akati zvino kana izvapera iwo dzokera kumba wotarisa panhoo pamubhedha unopetwa pasi pepepa riri pamusoro unowana mari iyoyo iripo akati ndivimbise kuti uchatenga pfuti iyoyo hamuzivi kuti ndakanzwa sei pandakaona dhora rina mashere manomwe namasendi mashanu ari masuspenzi iripo ipapo ndakatenga pfuti yacho akati tinorangarira here nguva yawakaenda kutaundi kundonditengera masokisi tichida kuenda kufort wayne ndikati hongu ndakanga ndabva kundoredza iye akati taifanira kuenda kufort wayne taifanira kundoparidza usiki ihwohwo uye akati unoziva ndakakutaurira ndichiti pane mhando mbiri mamwe anonzi chifan mamwe acho anonzi rayon ndizvo here rayon nechifon zvakanaka hazvinei kuti ndapi chifoni ndiyo yakanga yakanyanya kunaka ndizvo here ndokubva ati zvino iwe chindonditengera chifoni marefu acho unoziva zviya zviri kumashure kwamasokisi nechapamusoro here zvino ini hapana chandaiziva pamusoro pehembe dzamadzimai saka ndaka uye ndakadzika nenzira ndichingoti chifon ndichiedza kuti ndichakanganwa ndichiti chifon pane munhu akati moro biri ini ndakati moro chifon ndakasvika pakona ndokusangana namaspon vati hei bill unoziva here kuti hove dzava kudyira kudivi rembiru yokupedzisira yebridge ini ndikati ichokwadi here ichocho ndavafunga kuti zvino ndaparadzana navo zvinhu zviya zvanzi chii ndakanga ndakanganwa saka Thelma Ford musikana wandaiziva aishanda pachitoro chomukambo ndaiziva kuti vanotengesa masokisi avakadzi imomo nokudaro ndakaenda ko ndikati kwaziwa Thelma iye akati kwaziwa Bill wakadini hope akadini zvake ngatiripo ndokuti Thelma ndiri kuda masokisi ahope akati hope haadi masokisi ingati hongu azvanzi anomada anoreva mastokins here ndizvozvo ndikati ndizvo chaizvo ikafunga kuti ndaratidza kusaziva kwangu iye akati anodawo rudzii ikafunga kuti kuti muna akadini ndokubva ati zvakanaka tine rayon hanzi ndazivi mutsauko rayon chifomu zvaida kukezhwe chete ndiwo andiri kuda iye akati ini ndikati ndipei peya imwe yamarefu uye iye ndakataura zviri izvo chii zviya full fashion naizvozvo ndakati ndipe peya imwe vakanditambidza aingoita mashereni matatu chete maviri kana matatu hafu yomutengo chaiwo ndakati chindipa mapeya maviri akadzokera kumba ndikati unoziva mudiwa imadzimai munotenderera netaundi yose kuti muwane zvinhu mutengo wakaderera unoziva zvazviri kana uchida kuzvirumbidza ndakati asiona ndatenga mapeya maviri nemari yamunotengesa peya imwe ari kuchenjera kwangu maona ndakati unoziva Thelma ndiye anditengeserai awa ndokuti zve pamwe andideredzera mutengo kusvika pahafu ndokuti watenga chifoni here ndikati hongu adzimai zvainguva zvimwe chete kwandiri ndakanga ndisingazivi kuti pano mutsauko akanditaura kati Bill ini ndakanetsekana patakasvika kufort wayne akatozondotenga imwe peya yamastokins ndokunditi ndakapa amai vako akandava madzimai akati kurei nokuti ndinoromba kuti ndakaita izvozvo ini ndikati zvakangonaka mudiwa zvino akanditi zvino usagara usina mukadzi uye akati akanga asingazivi zvakanga zvoda kuitika munguva shomanana yaitevera ndakanga ndakabata maoko ake apo ngirozi dzamwari dzakamutora kuenda naye Ndakaenda kumba, ndakataza kuziva zvokuita. Ndakarapo usiku ndikanzwa ndinofunga igonzo raiva mubhokisi resimbi maigara mapepa. Ndakapika goni negumbo ndokuona hembe yake yekumono iri seri kwemukova iye ari kumocha ari kuya. Nenguva isipo pano munhu akafona akati, "Bill, vangu vari hama Frank Broy vakati mwana wako ava kufa." Ndanzwa wangu Sharon Rose akati, "Chiremba atovako izvozvi ndokuti ane chirwere chinonzi tuberculomeningitis akachiwana pakuyanwa pana amai vake." Zvikanzi ava kutofa, ndakapinda mumotokari ndikaendako. Ndakasvikomuona mwana akanaka chaizvo. Vanhu vakamhanya naye kuchipatara. Ndakabuda kuti ndinoona chiremba. Chiremba akauya akati, "Bill, rega kupinda mumba umo. Unofanira kufunga nezvaBill Paul," akati, "uyo ava kufa." Ndikachiremba, "ndinofanira kuona mwana wangu." Iye akati, "Kwete, haufaniri kupindamo." Akati, "Ane meningitis, Billy." "Zvino iwe unozoipomera kuna Billy Paul?" Ndakamirira kusvikira abuda. Zvakandirwadza kumuona achifa. Ivo amai vake vakanga vatova muimba inochengeterwa zvitunha. Ndokuudzai, nzira yomutadzi yakaoma. Ndakaverevedza ndikapinda. Sempa akabuda, nesi akabudavo. Ndakabva ndandopinda muimba yapasi. Chipatara ichi chava chiduku. Anga akaiswa panzvimbo yake oga. Nhunzi dzakanga dziri pamaziso ake. Panga pane chatinodana kuti mambure ekudzivirira mosquito, kana kungoti mambure akavhara kumeso. Akanga achigwina gwina, gumbo rake rakasimba raisimuka nokudzika saizvozvi namaoko ake nokugwina uko. Ndakamutarisa, anga akura zvokukwanisa kuonekwa runako rwake ava nemwedzi misere. Amai vake vaisimugadzika panze aine heti namakona matatu inoziva paruvanze kana ndichinge ndauya. Ndairidza bhera remota, iye obva ati, "Gu gu gu gu," achida kuuya kwandiri, munoziva. Ndiyeyu mudikani wangu ava kufa. Ndakamutarisa ndikati, "Sherry, waziva baba here? Unoziva baba here, Sherry?" Paakatarisa, airwadziwa zvikuru kusvikira rimwe ramaziso ake rakanga rapesana. Mwoyo wangu wakada kutsemuka mukati mangu. Ndakapfugama ndikati, "Ishe, ko ndakatadzeiko? Handina here kuparidza evhangeri pamakona emigwagwa, uye handina here kuita zvose zvandinoziva kuti zvinofanira kuitwa? Musandiwanira mhosva, handina kumboti vanhu ava marara. Mai mudzimai ndivo vakati vanhu ava marara. Ndakati ndino urombo kuti zvose izvi zvakaitika, ndiregerereiwo. Musatora mwana wangu." Ndichikunamata, ndakaona zvokunge jira kana kuti jira dema rakaburuka. Ndakaziva kuti aramba kundinzwa. Iyo ndiyo nguva yakava nguva yakanyanya kuomarara nokuva nenjodzi muupenyu hwangu. Ndakasimuka ndikamutarisa ndakafunga, "Satani wakaisa mupfungwa dzangu kuti ndongandiudza here kuti nokuparidza kwose kuya namararamiro awakaita wose awa, asi kana ava mwana wako, Mwari anokufuratira." Ini ndikati, "Saka ndizvozvo. Kana asingaponesi mwana wangu, zvino ini handicha." Ndakamira. Ndakashaya kuti ndoitei. Pokupedzisira ndakazoti, ndakati, "Ishe, ndimi makandipa uyu, uye ndimi matora. Zita raMwari ngarirumbidzwe. Kunyange mukanditora ini, ndinongokudai zvakadaro." Ndakaisa ruoko rwangu pamusoro pake ndikati, "Ndopafadzwa mudikanwi." "Baba vanga vachida kukurera nomwoyo wangu wose. Ndaida kukurera, kukurera kuti ude, Ishe, asi ngirozi dziri kuuya kuzokutora chido chomwoyo. Baba vachatora muviri wako vondokuzorodza mumaoko amai. Ndichakuviga pamwe chete navo. Nerimwe zuva baba vachisangana nemi, iwe wongondimirirako pamwe chete namai." Amai vake pavakanga vava kufa, vakati manzwi avo kupedzisira vakati, "Bill, gara uchiparidza." Ini ndikati, "Ndicha." Akati, ndikati, "Kana ndichiri kuparidza panguva yaanouya, ndichatora vana tosangana. Kana ndisiri ini, ndichavigwa pedo newe." Zvino uende kurudzi rworudyi rwesuo guru. Napaunoona vose vachipinda, mirapo wotanga kudaidzira, "Bill, Bill, Bill, nezwi rako rose, ndichasangana newe ipapo." Ndakamusveta zvokuonekana. Nhasi uno ndiri muhondo yeevhangeri. Mapera makore angaita makumi maviri. Ndakaita chisidzo nomudzimai wangu ndichasangana naye. Ndakatora mucheche uyu paakafa ndikandomuisa mumaoko amai vake ndokundovaviga kumakuva. Uye ndakamirapo ndikanzwa Hama Smith, mushumiri wechimethodist, akaparidza pamariro awa, "Madota kumadota neguruva kuguruva." Uye ndakafunga kuti mwoyo kumwoyo. ndokubvaenda papera nguva shomanana shure kwaizvozvo ndakaenda kuna Bill mamwe mangwanani akanga achiri mukomana muduku aiva ndicho chikonzero achigara neni ndichigara ndiri naye ndakava baba namai zvose kwaari ndaitora bhodhoro rake takanga tisingakwanisi kuva nomoto usiku wokudziisa mukaka wake ndaiuyisa pasi pomusana wangu kuti udziiswe nokudziya kwomuviri wangu takagara pamwe chete seshamwari chaidzo zvino iye rimwe ramazuva ano kana ndichinge ndasiya zvokuparidza ndinoda kumutambidza shoko ndoti enderera mberi Bill gara naro vamwe vanhu vanoshama kuti shei ndichigara naye nguva dzose handikwanisi kumusiya akatorova asi ndichiri kurangarira zvakataura mai vake kugara naye takagara pamwe chete seshamwari dzapamwoyo ndichikurangarira ndichifamba mutaundi bhotoro romukaga riri mumapwa nokuti aizochema mamanheru aifamba panze seri kwemba pavakanga vava kuda kupona Bill vaitadza kunyatsofema zvakare ini vakanga vachiri musikana munoziva ndatendera ndichifamba kuenda nokudzokera pamuti mukuru womok waiva seri kwemba noiye aichemera mai vake zvino ini akanga ndisina mai wokumupa yamutakura kuti mudikani ndakati akati baba mai vangu vari kupi makavafushira muvhu here inikati kwete mudikani ari vari pahavo vari kudenga naakataura chimwe chinhu ipapo chakandiri kurwadza kwazvo mamwe masikati anga achichema aenderera mberi kusvika usiku chaihwo ndakanga ndakamubereka saizvozvo ndakamuisa pamapendekete chimuvaraidza seizvi iyenda kuti baba ndapota enda mundotora mai vangu muuye navo pano inikati mudikani handikwanisi kundotora mai iyenda kuti saka taurai jesu anditumira mai vangu ndiri kuvada zvakanaka mudikanwi ini newe chaenda kundovaona neimwe nguva akavamira akati baba ini kati chii andaona mai pagore riri pamusoro apo iro ini zvangu zvakaita kunge zvichandiuraya akumbati zvangu ndaona mai pamusoro pegore iro ndakada kufenda ndakamubundira kamukomana akava pachipfuwa changu cheizvi ndikabva ndati kwati musoro wangu paari ndokupinda mba mazuva akafamba handina kuzvikanganwa ndakaedza kushanda ndakaedza kudzokera kumba kwakanga kusiri kumba asi ndaida kugara pana zvataiva nazvo kunze kwefenicha yavangoshakara shakara asi zvava zvinhu zvataifarira tose iye neni ndiwaiva musha urangarira rimwe zuva ndichiedza kushandira public service ndakaenda kundogadzira getsi romumugwagwa rakanga rakarembera anga ari mangwanani ngwanani chaiwo ndakakwira palada iri ndakatadza kukanganwa kufa kwomwana ndaikwanisa kugamuchira kuona mudzimai wangu achienda asi kuenda kwomwana uyu akanga achiri muchechi chaiye ndiri apa ndichiimba rwiyo runoti on a hill far away to the north bracket cross magetsi aindopinda mutransfoma ari mashoma ozobuda munoziva awanda nani ndakanga ndakaremberapo ndakacheuka ndikaona zuva richibuda kwandakanga ndakafuratira uye ipapo ndakatambanudza maoko angu uye chiratidzo chomuchinjikwa padivi pegomo ndakakungoti hongu akaiswapo nokuda kwezvivi zvangu ndikachera mudiwa baba vanoda kukuona zvikuru mudikanwi ndinoda kukutakura mumaoko angu zvakare iwe mwana kana kishisha ndakanga ndopenga kwakanga kwapera mavhiki ndakabvisa magroves angu erabha pakanga pane simba rinoita mazana maviri namakumi matatu amavolts amagetsi aiva pedyo neni ndakabvisa magroves angu erabha ndikati mwari handidi kuita izvi ndimbwende asi sheri vava vari kuzokuona mose namai nenguva isipi ndakanga kubvisa magroves rangu kuti ndiise ruoko rwangu pawaya yemagetsi anourayawa aiparadza ko hapana kana neropa raizosara mauri ndakatanga kubvisa groves iri pani chakaitika pandakazopembenuka ndakanga ndakagara pasi maoko anga ari mudenga seizvi kumeso kwangu ndichichema dzakanga dziri nyasha dzamwari pasina izvozvo ndingadai ndisiri pano ndichinamatira varwere ndine chokwadi nazvo iye mwari waichengetedza chipo chake kwete ini akananga kumba ndakabva ndarega kushanda ndokusendeka zvipanera ndokudzokera ndikati ndava kuenda kumba ndakasvika kumba ndikatora tsamba mumba kwaitonhora saka ndakapinda mumba kanga tine imba duku imwe ndairara pamubhedha muduku imomo chando chakanga chotanga taiva zvakare nechitofu chekare ndakatora tsamba ndokudzivhura nechokutanga chandakaona imari yake yakanga yakachengeterwa krismas masendi makumi masere pakanzi miss sharon rose branham hezvoka zvakare zvakanga zvodzoka ndakambenge ndashanda somupurisa anochengeta mhuka ndakandotora pfuti yangu chivhorovhoro kubva pachaigara ngati ishe ini handichakwanisi kurarama pari zvino ndava kufa ndiri kushushikana zvikuru ndakagadzira zvinodhingura pfuti iyi ndokuisa pamusoro wangu ndakapfugama pedyo nomubhedha mumba murima imomo nokuti baba vedu vari kudenga garibatwe kwenyu utsvene zita renyu umambo hwenyu ngahuuye kuda kwenyu ngakuitwe manakaedza takadhonza chinoridza pfuti nesimba ramurosha ndikati panyika sezvinoitwa kudenga tipei nhasi kudya kwedu kwamazuva ose pfuti haina kurira ndakamati o mwari muri kungondibvarura bvarura zvenyu here kwandakaitei hamusi kundibvumira kana nokufa kwose ndakandira pfuti pasi ndokubva yarira mumba imomo ndikati mwari sei ndisingafi hangu kuti ndibude mazviri handichakwanisi kuenderera mberi munotofanira kuita chimwe chinhu kwandiri ndakabunzikira pasi ndikangotanga kuchema ndiri pamubhedha wangu wakanga une tsvina ndinofunga kuti ndakabatwa nehope handichazivi kuti ndakanga ndakotsira here kana kwete ndakagara ndichingoda kuenda kumadokero ndakagara ndichida ngowani dzavanhu uko baba vangu vaidambisa mabhiza vachiri muduku saka ndaigara ndichingoda ngowani dzakadaro madimus ekareni vakanditengera yakadaro nezuro ndiyo kutanga yandati ndambova nayo yakadaro ngowani dzavanhu kumadokero ndakaita sokunge ndiri kupfuura nomubani ndichiimba rwiyo runoti pane vhiri pangoro ratyoka paiva nechiratidzo papurasi chinoti riri kutengeswa uye pandaifamba ndakaona ngoro yakafukidzwa shure kwayo yakaita sekochikari yezviyo vhiri rayo rakatyoka kunge zvaimirira mhuri yangu yakanga yaparadzwa ndakaswedera pedyo ndikaona pakamira musikana akanaka kwazvo wechidiki angaita makore makumi maviri nebvudzi rakachena raierera maziso ebhuruu akapfeka chichena ndakamutarisa ndikati ko wakadini ndokupfuura mberi iye akati mhorei baba ndakatendeuka ndikati baba sei ndakasei kwaazanzi ndingava baba venyu sei pazera takaenzana iye akati baba hamuzivi chete kuti muri kupi indikati uri kureveiko iye akati kuno kudenga panyika ndini ndaiva mwana wenyusheon e ndikati mudikano wakanga uri muchete ati baba vana vacheche havazi vacheche kuna havafi havambochemberi kana kukura hazvisine sharon mudikano uri mhandara yakanaka chaizvo ati amai vakakumirirai ndikati kupi akati kumusha wenyu mutsva uko musha mutsva vanhu vokwabranham marombe havana misha vanongo ndikazvisine handina kumboita musha mudikanwi asi munawo kumusoro kuno uku baba handizvi kuita somwana asi kwandiri chokwadi chaicho pandinotanga kuzvifunga ndinobva ndazvirangarira zvose kati muno mumwe kuno uku baba ndinoziva kuti ndinomusha kumusoro uko rimwe zuva ndichaenda kwauri akati ko bill paul atonzi yangu iri kupi ndikati zvakanaka ndamusiya kwamai broing nguva shoma yapfuura akati amai vanoda kukonai ndakatendeuka ndikatarisa ndokuona dzimba huru nokubwinya kwamwari zvichikwira nokuzvipoteredza ndakanzwa kwaya ngirozi chimba rwuyo musha wangu musha wakanaka ndakatanga kukwira napamastepi ndichimhanya zviguru ndakasvika pamukova ndakamuona akamira akapfeka gamenti jena bvudzi riyadema rakareba richisvika kumusana akatambanudza maoko ake sezvaaita pandaiuya kumba ndichibva kubasa kana mumwe wondaneta ndakamubata maoko ndikati ndaona sharon pazasi apo ikati ava musikana akanaka ndizvoka iye akati hong bill akati bill akabva andimudikira iye akati akandimudikira napamapendekete angu akatanga kundirovarova akati chirega kushushikana pamusoro pangu nasharon ii ndikati mudiwa hapana zvandingaita iye akati zvino sharon neni tiri nani kupfuura imi atichirega kunetseka nokuda kwedu ungandivimbisawo here ndikati hop ndikati ndanga ndichikushuva iwe nasharon zvikuru zvakare bill anochema nguva dzose achikuda handizivi kuti ndoita sei naye ikati zvose zvichanaka bhiyo akati ingondivimbisa kuti hauchashushikani iye ndokutizve gara pasi ndakatarisa ndokuona chigaro chikuru rangarira handakambotenga cheya zvino ndavakuda kupedza ndakambotenga cheya imwe nguva takanga tine cheya dzakare dzemapuranga dzataidyira mangwanani taitoti dzishandise ndidzo chete dzataiva nadzo uye taikwanisa kutenga imwe yecheya dziya dzokuti unosvudurudza musana wacho yodzokera shure yakanga norudzi rwecheya yakadaro yokuzororera uri yaida madhora 10 zvino waikwanisa kubhadhara madhora 6 sedeposit wozopota uchibhadhara dhora pavhiki yoga yoga zvino takatenga imwe pandaiuya ndaisevenza zuva rose ndoparidza kusvikira pakati pousviku munzira napose pandaikwanisa zvino zvino rimwe zuva ndakatadza kubhadhara chikwereti ichi hatina kukwanisa kubhadhara zuva nezuva pakupedzisira varidzi vakauya vakatora cheya iyi manyara awo handikanganwi mukadzi akanga andibikira cheri pai nzima wanga aiziva kuti ndaizonetseka nazvo zvire kwokudya pamanheru ndakati chiiko chiri kukuita kuti undiitire zvakanaka kudai manyara anomudiwa iye katinozivei pana vakomana vatakavakidzana navo vatatuma kuti vanokucherera hwemisi dzokuredzesa haufunge here kuti timbondoredza zvishoma indikati hongwa yendotanga kuchema aizva kuti pane chakanganisika ndaitozvizivano kuti vakanga vanditumira chizivizo chokuti vari kuuya kuzoitora takatadza kubhadhara dhora ravaida pavhiki takatadza takanga tisingakwanisi kuriwana akandimbundikira ndokubva ndaenda kumukova ndikawana cheya yangu musisina akazondiudza tiri ikoko akati unorangarira cheya iya here bill ini kati hongu mudiwa ndinorangarira handizvo zvavanga uchifunga pamusoro pavo zvandizvo here hongu iye akati zvisinei havazi kuzotora iyi yakabhadharwa akati gara pasi zvishoma ndinoda kutaura newe ini kati mudiwa izvo handizvizwisisi iye akandivimbise bill ndivimbise kuti hauchazoshushikani zvakare wava kudzokera iko zvino andivimbise kuti hauzoshushikani inikati handikwanisi kudaro hope akaripo ndakabva ndabengenuka mumba maiva nerima ndakatarisa ndikanzwa ruoko rwake rwakandimbundikira hope uri muno mumba here ndipabatsira akati kundivimbisa here bill vimbisa kuti hauchazonetseki hauchazoshushikani zvakare ndikati ndinokuvimbisa akazondirovarova kaviri kana katatu ndokubva aenda akasvetuka ndokubatidza getsi ndokutarisa kwose kwose akanga aenda saka akangobuda mumba bedzi haana kuenda achiri mupenyu akanga ari mukristu ina bill takazoenda guva rake nguva yapfuura takatakura maruva amai nehatanzi yake ari mangwana neista tikamirapo komana muduku akagotanga kuchema kati baba amai vangu vari pasi papo ikati kwete mudikani kwete havasi pasi apo hatanzi yako haisi pasi apo tine guva rakapfigwa pana asi mhiri kwegungwa kune guva rakazaruka pakamuka jesu nerimwe zuva achauya achauya nehatanzi yako naamai pamwe naye ndiri muhondo nasi shamwari handikwanisi kuenderera mberini mwari akuropafadzei tikotamise misoro yedu kwakanguva nguva zhinji ishe ndine chokwadi kuti vanhu havanzwisisi pavanofunga kuti zvinhu izvi zvinouya nyore asi pane zuva guru riri kuuya apo jesu achauya uye kusuwa kwose uku kuchabviswa ndinonamata baba vokudenga kuti mutibatsire tive vakagadzirira nevimbiso yekupedzisira andakamusveta padama rake mangwanani aya yokuti tasangana naye nezuva iroro notenda senge akamira panzvimbo iyoyo achidanidzira zita rangu ndakatendeka kuvimbiso iyoyo kubvira ipapo ishe munyika dzose munzvimbo dzakasiyana siyana ndichiedza kuparidza evhangeri ndava kuchembera zvino nokuneta ndaperezeka rimwe ramazuva ano ndichavhara bhaibheri iri kwokupedzisira ino mwari ndichengetei ndakatendeka kuvimbiso iyi nyasha dzenyu ngadzindipoteredze ishe ngandirege kutarisa zvinhu zvoupenyu huno asi ngandiraramire zvinhu zviri mberi
Help me to be honest.
Batsirei kutendeka.
I don't ask for.
Handikumbiri nzira yakareruka.
No Lord, when my Christ.
Kwete ishabo Kristo wangu akafa pakutambudzika.
All the rest of them died.
Namoso akafa saizvozvo, handisi kukumbira chinhu chakareruka.
Just let me be honest, Lord.
Regai ndingotendeka ishe. Nokutaura chokwadi.
Let people love me so I can live.
Vanhu ngavandide kuti ndikwanise kuvatungamirira kwamuri.
Someday when it's all over.
Imwe zuva kana zvose zvapera taungana pasi pemiti inogara yakasvibira.
I want to get her by the hand and walk her up to the.
Ndoda kushika hari. Ndobata ruoko rwake ndofamba naye. Ndoratidza vanhu paAngela Stemple. Navamwe vose.
Nenge
iri nguva inoshamisa.
I pray that your mercy.
Nomai kuti tizidzenye tizorore pamusoro pomumwe nomumwe wedu pano.
And those who are.
Ari pano ishe asingakuzivi.
Maybe they've got some little love on across the sea.
Mwana vadikani vari mhiri kwegungwa uko.
If they've never fulfilled their promise.
Kana vasati vadzadzisa vimbiso dzavo. Dai vakazviita iko zvino ishe.
While we have our heads bowed.
Takakotamisa musoro yedu.
I wonder in this great.
Handizivi vari muimba huru ino masikati ano.
How many of you say Brother Branham?
Vanga ndongati hama Branham, ndinoda kundosangana navadikani vangu zvakarewo. Ndinavadikani vakafanoenda mhiri kwarwizi uko. Vamwe vakavavimbisa kuti uchasangana navo. Zvichida pavakaonekana naamai ukati Sarai henyu paguva ravo zuva riya. Dzimwe nguva wakataurira hazvanzi duku kuti Sara hako kana baba kana ani zvake paguva. Wakavimbisa kuti uchasangana navo asi iwe iwavo usati wagadzirira nazvino. Haufunge here kuti ino ndiyo nguva yakanaka kuti uzviite? Regererewo kuchema kwandaita. Asi imi woye hamuzivi shamwari. Hamuzivi kuti kuzvipira kwakadini. Handina kumbotaura padiki chaipo kana hangu mutsananguro weupenyu hwangu. Vangani venyu vari kuda kusimuka voya kuno kumberi kuti vanamatirwe. Vanoti ndoda kundosangana navadikani vangu. Simukai kubva muungano muuye kuno uku. Munoda kuuya here? Kana aripo asati aita gadziriro iyi. Hada kuropafadza ishangamire. Yavana harahwa ichitema ichiuya navamwe vari kuuya. Vambai imi mose muri padenga pabarikoni dzikai pano. Simukai kwose kwose imi vanoda kurangarirwa munyengetero iko zvino. Ndizvozvo, simukai netsoka dzenyu, ndizvozvo. Simukai kwose kwose imi mungada kuti ndina baba vakatungamira, ndina mai kana mudikani vari mhiri. Ndinoda kundovaona. Ndinoda kusangana navo murugare. Mungasimuka here? Ingosimukai netsoka dzenyu pamuri ipapo muungano. Simukai netsoka dzenyu muti ndinoda kugamuchira. Mwari akuropafadze hazvanzi. Mwari akuropafadze ishure uko. Akuropafadze pamusoro apa. Mwari akuropafadze ishangamire vari pano. Izvo chaizvo mubarikoni pamusoro. Ishe akuropafadzei. Kwose kwose kwakapoteredza simukai tinamate. Apa mweya mutsvene uri pano uchifamba mweya yedu kuku. Kuti ipwanyike.
You know what the church needs today is a breaking up. We need to go down to the.
Munoziva chinoda kereke nhasi kupwanyika. Tinofanira kuenda kuimba yomuumbi. Dzidzo yedu yebhaibheri yakaomarara dzimwe nguva hanyatoshandi. Chatinoda kupwanyika kwakare nokutendeuka mwoyo yedu. Chinatswa kuna Mwari. Vavo vose here vanoda kusimuka. Kutamise misoro yedu zvino tinamate. Ishe akamutsa Jesu zvakare kubva kwakafa kuti mutiruramise tose nokutenda tichitenda.
I pray, Lord, that these who are standing now to their feet to accept the opportunity.
Ndinamata ishe kuti ava vamira netsoka dzavo. Vachikugamuchirai ndinonamata kuti muvaregerere. Yo ishe ndinonamata kuti vakugamuchirai somuponesi namambo wavo nomudiwa. Vamwe vana amai kana baba kana imwe wahama iri mhiri kworwizi. Vane chinhu chimwe chete chechokwadi vanomuponesi. Ngavaregererwe zvivi zvavo zvose. Nokusarurama vukose kudzimwe. Kuti mwoyo yavo isukwe muropa regwayana. wakagara murugare kubvirai iko zvino uye nerimwe zuva rinopwinya kana zvose zvapera itai kuti ungane paimba yenyu togovako semhuri dzisingapatsanurwi tigosangana navadikani vedu vakatimirira mhiri izvi tinovaisa kwamuri kuti munochengeta murugare rwakakwana uye ano mwoyo wakazorora pamuri tigamuchidze ishe sezvo tinovaisa kwamuri muzita romwanakomana wenyu ishe jesu amen mari akuropafadzei ndine chokwadi chokuti vabatsiri vari kuona pamakamira uye vachauya pamuri munguva shomanana uye zvino kuna avo vari kuzopiwa makadhi okunamatirwa bili najina riyo vari kupi vari kumashure varipo kuti vape makadhi okunamatirwa nenguva isipi hama ichavhara nomunyengetero makadhi okunamatirwa ozogoverwa tichadzokera muno shure kwenguva pfupi zvinamatira varwere zvakanaka hama.